Testamende itswa ichiverengwa muchishona sekutsikiswa kwayakaitwa pamakaseti neboka rePRM International, PO Box 21265, Nairobi, Kenya. Vachibatsirana neBible Society yeZimbabwe, PO Box 1081, Harare, Zimbabwe. Vangeri yakanyorwa naMateo. Chitsauko chekutanga. Maziteteguru aJesu Kristu. Mazita amaziteteguru aJesu Kristu mwanakomana waDavidi, mwanakomana waAbrahama. Abrahama wakabereka Isaka, Isaka akabereka Jakobo, Jakobo akabereka Juda na vanununa vake. Juda akabereka Faresi na Zara nemkadzi wake Tamari. Faresi akabereka Esromu, Esromu akabereka Aramu. Aramu akabereka Amina Dabi. Amina Dabi akabereka Nasoni. Nasoni akabereka Saremoni. Saremoni akabereka Boazi nomkadzi wake Rahabi. Boazi akabereka Obeti nomkadzi wake Rute. Obeti akabereka Jesse. Jesse akabereka Mambo Daviti. Daviti akabereka Solomoni nomkadzi wa Uria. Solomoni akabereka Raboami. Raboami akabereka Abia. Abia akabereka Asafa. Asafa akabereka Josafati. Josafati akabereka Joramu. Joramu akabereka Ozia. Ozia akabereka Jotamu. Jotamu akabereka Ahazi. Ahazi akabereka Ezekia. Ezekia akabereka Manase. Manase akabereka Amoni. Amoni akabereka Josia. Josia akabereka Jokonia na vanununa vake nonguva yokutapwa kwavo Babiloni. Shure kwekutapwa kwavo Babiloni, Jokonia akabereka Saratieri. Saratieri akabereka Zorobabeli. Zorobabeli akabereka Abiudi. Abiudi akabereka Eliakimi. Eliakimi akabereka Azori. Azori akabereka Sadoki. Sadoki akabereka Akimi. Akimi akabereka Eriudi. Eriudi akabereka Eriezari. Eriezari akabereka Matani. Matani akabereka Jakobo. Jakobo akabereka Josefa, murume wa Maria, iye akabereka Jesu anonzi Kristu. Na izozo zvizikuru zvose kubva kuna Abrahamu kusvikira kuna Davidi zvaiva zvizukuru zvine gumi nezvina. Uye kubva kuna Davidi kusvikira pakutapwa Babiloni zvizukuru zvine gumi nezvina. Uyezve kubva pakutapwa Babiloni kusvikira kuna Jesu Kristu zvizukuru zvine gumi nezvina. Kuzvarwa kwa Jesu Kristu. Kuberekwa kwa Jesu Kristo kwakanga kwakadai. Maria mai vake wakati anyengwa na Josefa vasati vasangana wakaonekwa ava na pamuviri pomweya mutsvene. Zvino Josefa murume wake zvakanga ari munhu wakarurama wakafunga kumuramba chinyararire asingade kumunyadzisa. Zvino wakati achirangarira izvozvo ona mutumwa washe wakazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDavidi, usashika kutora Maria mukadzi wako nekuti chakaumbwa mukati make ndochomweya mutsvene. Iye achazvara mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nekuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvitadzo zvavo. Izvozvo zvose zvakaitwa kuti zviitike zvakarewa naShe nomuromo womuprofita achiti, tarirai mhandara ichava napamiri igozvara mwanakomana vogomutumidza zita rinonzi Emanueri, ndiko kuti Mwari anesu kana zvichishandurwa. Zvino Josefa wakamuka pahope dzake akaita sezvaakarayirwa nomutumwa washe akatora mukadzi wake. Akasamuziva kusvikira azvara mwanakomana wake wedangwe ndokumutumidza zita rinonzi Jesu. Mateo chitsauko chechipiri. Vachenjeri vomabvazuva. Kuzoti Jesu aberekwa muBetrehema reJudhea pamazuva amambo Herode, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva vakati, aripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Nekuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva tikauya kuzomunamata. Mambo Herode wakati achizvinzwa akatambudzika kwazvo neJerusarema rose pamwe chete naye. Akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu akavabvunza kuti Kristu achaberekerwepi. Vakati kwaari, muBetrehema reJudhiya nekuti ndizvo zvakanyorwa nemuprofita zvichinzi. Newe, Betrehema nyika yaJudha, hauzati uchitongova muduku pavabati vose vaJudha. Nokuti mauri muchabuda mutungamiriri. Uchafudza vanhu vangu veIsraeri. Zvino Herodi wakadana vachenjeri vari voga akavabvunzisisa zvenguva yakaonekwa nyeredzi. Akavatuma Betrehema akati, endai munatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndindomunamata. Vakati vanzwa zvakareva mambo vakaenda, zvinotarira nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira pamusoro peimba makanga muno mwana. Vakati vachiona nyeredzi vakafara norufaro rukurukuru. Vakapinda mumba vakawana mwana naMaria mai vake. Vakawira pasi vakamunamata. Vakasunungura fuma yavo vakamupa zvipo zvendarama nezvinonowira nemura. Kuzoti vanyeverwa naMwari pakurota kuti vareke kudzokera kuna Herodi, vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Kutizira Egypt. Vakati vaenda, ona mutumwa washe akaonekwa naJosefa pakurota achiti, sumuka utore mwana namai vake utizire Egypt, ugareko kusvikira ndakuudza. Nekuti Herode achatsvaka mwana kuti amuuraye, akasimuka akatora mwana namai vake usiku akaenda Egypt. Akagarako kusvikira Herode afa, kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo womuprofita achiti, ndakadana mwanakomana wangu abve Egypt. Vana veBetrehema vanourawa naHerode. Zvino Herode wakati aona kuti wanyengerwa navachenjeri, wakatsamwa kwazvo kwazvo, akatuma vanhu kundouraya vana vavakomana vose vaive Betrehema nomunyika yose yakapoteredza, vaiva namakore maviri navaduku kwavari. Iri nguva yaakanzwisisa kuvachenjeri zvakaitika zvakarehwa nomuprofita Jeremiah achiti, izwi rakanzwikwa murama rokuchema nokurira kukuru, Rakeri achichema vana vake asingadi kunyaradzwa nokuti havachiripo. Kudzoka Egypt. Kuzoti Herodi afa, tarira mutumwa washe wakaonekwa naJosefa pakurota muEgypt akati, sumuka utore mwana naamai vake uende kunyika yeIsraeri, nekuti waya vaitsvaka kuuraya mwana vakafa. Akasimuka ndokutora mwana namai vake akasvika kunyika yeIsraeri. Asi wakati anzwa kuti Arkerao wava mambo panzvimbo pababa vake Herode, akatya kuendako. Akanyeverwa pakurota akaenda kumativi enyika yeGarirea. Akandogara kuguta rinonzi Nazareth, kuti zvakarehwa nomuprofita zviitike zvokuti achanzi muNazareta. Mateo chitsauko chechitatu. Johane mubhabhatidzi nekuparidza kwake. Namazuva iwaya Johane mubhabhatidzi wakauya achiparidza murenje reJudhiya achiti, pindukai nokuti ushe hwekudenga hwaswedera pedyo. Nokuti uyu ndiye wakarehwa nomuprofita Isaiah achiti, inzwi reanodana murenje, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Iye Johani waiva nehanzu yamakushe ekamera nebande reganda muchiuno chake. Zvokudya zvake zvaiva mhashu nouchi hwemusango. Zvino Jerusarema rose neJudhiya yose nenyika yose yakapoteredza Jorodhani vakabuda vakaenda kwaari. Vakabhabhatidzwa naye murwizi muna Jorodhani vachizvirevurura zvitadzo zvavo. Asi wakati achiona vazhinji vavafarisi navasadhusi vachiuya kuzobhabhatidzwa akati kwavari, vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize hasha dzinouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kupinduka. Musafunge kutaura mumwoyo menyu muchiti, Abrahama ndibaba vedu, nokuti ndinoti kwamuri, Mwari angamutsire Abrahama vana pamabwe awa. Zvino demo ratoiswa pamudzi wemiti, saka muti mumwe nomumwe usingabereke zvibereko zvakanaka unotemwa ukakandirwa mumoto. Ini ndinokubhabhatidzai nemvura kuti mupinduke, asi anouya shure kwangu ane simba kupfuureni. Wandisakafanira kutakura shango dzake, iye achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nemoto. Rusero rwake ruri muruoko rwake, achanatsa buriro rake kwazvo, agotutira zviyo mudura, asi hundi achaipisa mumoto usingadzimi. Kubhabhatidzwa kwaJesu. Zvino Jesu wakabva Garirea akasvika muna Jorodhani kuna Johani kuzobhabhatidzwa naye. Asi Johani wakaedza kumudzivisa akati, ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi, ko mouya kwandiri sei? Asi Jesu wakapindura akati kwaari, ngazviitwe hazvo zvino, nekuti zvakafanira kuti tizadzise kururama kwose nenzira iyi. Ndokubva atenda hake. Jesu wakati abhabhatidzwa, pakarepo akabuda mumvura. Zvino tarira denga rakamuzarukira, akaona mweya waMwari uchiburuka senjiva ukauya pamusoro pake. Zvino tarira izwi rakabva kudenga richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu mudikanwa wandinofarira. Mateo chitsauko chechina. Kuedzwa kwaJesu murenje. Zvino Jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoedzwa nadhiabhori. Wakati azvinyima zvokudya mazuva ana makumi mana nousiku una makumi mana, akabva oziya. Zvino muedzi wakauya kwaari akati, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe awa zvive zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuti munhu haangararame nechingwa bedzi, asina mashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Zvino dhiabhori wakaenda naye kuguta dzvene, akamumisa pamucheto pedenga retemberi akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, uzviwisire pasi, nokuti kwakanyorwa kuti acharayira vatumwa vake pamusoro pako, achakusimudza pamaoko avo kuti ureke kugumburwa rutsoka rwako nebwe. Jesu akati kwaari, kwakanyorwawo kuti usaedza Ishe Mwari wako. Dhiabhori ndokuendazve naye mugomo refu refu, akamuratidza ushe hwose bwenyika nokubwinya kwawo. Akati kwaari, izvi zvose ndichakupa kana ukawira pasi ukandinamata. Ipapo Jesu akati kwaari, ibva Satani, nokuti kwakanyorwa kuti namata Ishe Mwari wako umushandire iye oga. Zvino dhiabhori wakamurega, vatumwa ndokuuya vakamushandira. Jesu anondogara Kaperonaume muGarirea. Jesu wakati anzwa kuti Johane akasungwa, wakaenda Garirea. Zvino wakabva Nazareta akandogara Kaperonaume pagungwa munyika yeZabhuroni neNeftarimi, kuti zviitike zvakarehwa nemuprofita Isaya achiti, nyika yaZabhuroni nenyika yaNeftarimi, panzira yegungwa mhiri kwaJorodhani, Garirea navaHedheni, vanhu vakanga vagere murima vakaona chiedza chikuru. Navakanga vagere panyika yorufu nomumumvuri worufu, chiedza chakavabudira. Kutanga kuparidza kwakaita Jesu. Kubva panguva iyeyo, Jesu wakatanga kuparidza achiti, pindukai nokuti ushe hwokudenga waswedera pedyo. Jesu anodana vadzidzi vokutanga. Wakati achifamba kugungwa reGarirea, akaona varume vaviri vana vomunhu mumwe, Simoni anonzi Petros naAndrea munun'una wake, vachikanda mumbure mugungwa, nekuti vakanga vari vabati vehove. Akati kwavari, nditeverei ndigokuitai vabati vavanhu. Pakarepo vakasiya mimbure yavo vakamutevera. Zvino wakati apfuura mberi, akaona vamwe varume vaviri mugwa vana vomunhu mumwe, Jakubhosi mwanakomana waZebhedhia naJohani munun'una wake. Vaina Zebhedhia baba wavo vachigadzira mimbure yavo, akavadana. Pakarepo vakasiya igwa nababa vavo vakamutevera. Jesu anopota neGarirea achibata basa rake. Jesu akapota neGarirea rose achidzidzisa mumasinagoga avo nekuparidza vhangeri youshe, achiporesa hosha dzose nezvirwere zvose zvavanhu. Mukurumbira wake ukanzwikwa kunyika yose yeSiria. Vakauya kwaari navairwara vose, navakabatwa nehosha dzamarudzi mazhinji namarwadzo, navakanga vane mweya yakaipa, nevakanga vane zvipusha, navakanga vakafa mitezo akavaporesa. Vanhu vazhinji zhinji vakamutevera, vaibva Garirea neDhekapori neJerusarema neJudhea nemhiri kwaJorodhani. Mateo chitsauko cheshanu. Maridzo yaJesu pagomo. Wakati achiona vanhu vazhinji, akakwira mugomo akagara pasi. Vadzidzi vake vakaswedera kwaari. Akashama muromo wake akavadzidzisa achiti, vakakomborerwa varombo pamweya nokuti ushe hwekudenga ndohwavo. Vakakomborerwa vanochema nokuti vachanyaradzwa. Vakakomborerwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika. Vakakomborerwa vane nzara nenyota yekururama nokuti vachagutswa kwazvo. Vakakomborerwa vane tsitsi nokuti vachanzwirwa tsitsi. Vakakomborerwa vane mwoyo yakachena nokuti vachaona Mwari. Vakakomborerwa vanoyananisa nokuti vachanzi vana vaMwari. Vakakomborerwa vanotambudzwa nokuda kwekururama nokuti ushe hwekudenga ndohwavo. Makakomborerwa imi kana vachikuzvidzai, vachikutambudzai, vachikupomerai zvakaipa zvose nokuda kwangu. Dziri nhema. Farai mufarisise kwazvo nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Nokuti vakatambudza saizvozvo vaprofita vakakutangirai. Munyu nechiedza chenyika. Imi muri munyu wenyika, asi kana munyu usingavavi, uchagovaviswa neiko? Hauchabatsiri chinhu, asi kurashwa kunze utsikwe navanhu. Imi muri chiedza chenyika, guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Nomwenje havangautungidzi vakauyisa pasi pedengu, asi pachigadziko uvhenekere vose vari mumba. Saizvozvo chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka vagokudza Baba venyu vari kudenga. Murayiro wakare nowaJesu. Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuzoparadza, asi kuzozadzisa. Nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Naizvozvo ani nani anosunungura mumwe murayiro pamiduku iyi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo achanzi muduku muushe hwekudenga. Asi anoiita akadzidzisa achanzi mukuru muushe hwekudenga. Nokuti ndinoti kwamuri, kana kururama kwenyu kusingapfuuri kwavanyori nakwavafarisi, hamungatongopindi muushi hwekudenga. Kutsamwa nokuuraya. Makanzwa kuti zvakanzi kuna vakare, usauraya. Ani naani anouraya achapara mhosva ingatongwe. Asi ini ndinoti kwamuri, wakatsamwira hama yake achapara mhosva ingatongwe. Anoti kuhama yake harina maturo achava nemhosva kumakurukota. Anoti zibenzi achapara mhosva yegehena romoto. Naizvozvo kana iwe uchiuya nechipo chako paaritari, ukarangarira ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, usiye chipo chako ipapo pamberi paaritari uende umbondoyanana nehama yako, ugozouya weisa chipo chako. Kurumidza kushamwaridzana naanokumhanʼarira uchiri munzira naye, kuti mumhanʼariri arege kumhanʼarira kumutongi, nomutongi kumurindi ukaiswa mujeri. Zviro kwazvo ndinoti kwauri, haungatombobudimo usati waripa kamari kekupedzisera. Upombwe. Makanzwa kuti zvakanzi usaita upombwe. Asi ini ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anotarira mukadzi achimuchiva watoita upombwe naye mumwoyo make. Kana ziso rako rerudyi richikugumburisa, uribvise urirasire kure newe. nekuti zviri nani kwauri kuti mutezo wako mumwe ufe, muwiri wako wose urege kukandirwa mugehena. Kana ruoko rwako rwerudyi richikugumburisa, urigure, ururasire kure newe. Nekuti zviri nani kwauri kuti mutezo wako mumwe ufe, muwiri wako wose urege kukandirwa mugehena. Zvakanziwo, ani naani anoramba mukadzi wake, ngaamupe rugwaro rwokumuramba. Asi ini ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anoramba mukadzi wake, kunze kwemhosva youpombwe, anomuitisa upombwe. Uye ani naani anowana warambwa, anoita upombwe. Kupika nokutaura zvechokwadi. Makanzwawo kuti zvakanzi kuna vakare, usapika nhema, asi upe Ishe zvawakamupikira. Asi ini ndinoti kwamuri, musatongopika kunyangwe nokudenga, nekuti ndicho chigaro choushe chaMwari. Kunyangwe nenyika, nekuti ndicho chitsiko chetsoka dzake. Kunyangwe neJerusarema, nekuti iguta ramambo mukuru. Usapika kunyangwe nemusoro wako, nekuti haugone kushandura ruvhudzi rumwe kuti ruve ruchena kana rutema. Asi shoko renyu rive hongu hongu na kwete kwete. Zvinopfuura izvozvo zvinobva kuno wakaipa. Kutsiva zvakaipa zvawakaitirwa. Makanzwa kuti zvakanzi, ziso rinotsiwa neziso, zino nezino. Asi ini ndinoti kwamuri, musadzivisa wakaipa, asi anokurova padama rerudyi umurinzire rimwewo. Kana munhu achida kukumhangarira kuti akutorere hanzu yako yomukati, umutendere nehanzu yekunzewo. Ani naani anokumanikidza kufamba maira imwe, uende naye mbiri. Anokumbira kwauri umupe, usafuratira anoda kukwereta kwauri. Rudo. Makwadzwa kuti zvakanzi, udewo kwako uvenge muvengi wako. Asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu, muitire vanokutambudzai minamato, kuti muve vanakomana vababa venyu vari kudenga, nekuti vanobudisira vakaipa navakanaka zuva ravo, nemvura vanoinaisira vakarurama nevasakarurama. Nekuti kana muchida vanokudai, muno mubayiro weiko? Ko vateresi havasati vachidaro here? Kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi, munopfuura vamwe neiko? Ko vahedheniwo havaiti saizvozvo here? Naizvozvo muve vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana. Mateu chitsauko chechitanhatu. Maridzo yapagomo kupa varombo. Chenjerai kuti murege kuita kururama kwenyu pamberi pavanhu kuti muonekwe navo. Kana madaro hamuna mubayiro kuna baba venyu vari kudenga. Zvino kana uchipa varombo zvipo, rega kuridza wamanda pamberi pako sezvinoita vanyengeri mumasinagoge nemunzira dzomumusha kuti vakudzwe nevanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe kana uchipa varombo zvipo, ruoko rwako rweruboshwe ngarurege kuziva chinoitwa noruoko rwako rweruji, kuti kupa kwako kuve pakavanda. Ipapo baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Kunamata pakavanda. Zvino kana muchinamata, musava savanyengeri, nekuti vanofarira kunamata vamire mumasinagogo napamharadzano dzenzira dzomumusha, kuti vaonekwe navanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe, kana uchinamata, pinda mumba yako yomukati, upfuge musuo wako, ugonamata kuna baba vako uri pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Uye kunamata kwenyu, musapamhidza zvisina maturo savahedheni, nokuti vanofunga kuti vachanzwikwa nokutaura kwavo kuzhinji. Naizvozvo musafanana navo, nokuti baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati mavakumbira. Munamato washe. Zvino imi namatai kudai. Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngariitwe dzvene, ushe wenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga. mutipewo nhasi zvokudya zvedu zvinotiringana. Mutiregerere mhosva dzedu sezvatinoregerera vane mhosva nesu. Musatiisa pakuedzwa, asi mutinunure pano zvakaipa. Nokuti ushe ndowenyu, nesimba nokubwinya, kusvikira kusingaperi. Amen. Nokuti kana muchiregerera vanhu kutadza kwavo, baba venyu vari kudenga vachakuregerera iwo. Asi kana musingaregerere vanhu kutadza kwavo, baba venyu havanga kuregerere iwo kutadza kwenyu. Kuzvinyima zvokudya. Kana muchizvinyima zvokudya, regai kuva nechiso chinopungaira savanyengeri. Nekuti vanoipisa zviso zvavo kuti vagoonekwa navanhu kuti vanozvinyima zvokudya. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vapiwa mubayiro wavo. Asi iwe, kana uchizvinyima zvokudya, zora musoro wako, ugeze chiso chako, kuti urege kuonekwa navanhu kuti unozvinyima zvokudya. Asi kuonekwa nababa vako vari pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda, vachakupa mubayiro. Fuma yechokwadi. Regai kuzviunganidzira fuma panyika, panoparadza zvifuno, nengura, nepanopaza mbavha dzichiba. Asi muzviunganidzire fuma kudenga, kusina zvifuno, nengura zvinoparadza. Uye kusina mbavha dzinopaza dzichiba. Nekuti pane fuma yako nemwoyo wako uchavapowo. Chiedza nerima. Mwenje wemuviri iziso. Zvino kana ziso rako rakanaka, muviri wako wose uchavhenekerwa. Asi kana ziso rako rakaipa, muviri wako wose uchava rima. Zvino kana chiedza chiri mauri riri rima, ko handiti rima iroro rakanyanya kukura here? Hapana angashandire vatenzi vaviri, nekuti achavenga mumwe akada mumwe, kana kuti achafarira mumwe akazvidza mumwe. Hamugone kushandira Mwari uye nefuma. Kufunganya nokuvimba naMwari. Saka ndinoti kwamuri, regai kufunganya pamusoro peupenyu hwenyu muchiti, ndichadyei kana ndichanwei, kana pamusoro pomuviri yenyu muchiti ndichapfekeiko. Upenyu haupfuuri zvokudya here? Kana muviri haupfuuri hanzu here? Tarirai shiri dzokudenga, hadzidzvari, hadzicheke, hadzitutire mumatura, asi baba venyu vekudenga vanodzipa zvokudya. Imi hamusati muchidzipfuura kwazvo here? Ndianiko kwamuri angawedzere kubiti rimwe pakureba kwake nokufunganya? Uye munofunganyireiko pamusoro pehanzu? Rangarirai maruva omusango, kukura kwaanoita, haashandi, haaruki. Asi ndinoti kwamuri, kunyangwe naSoromoni mukukurumbira kwake kose haana kushongezwa serimwe rao. Zvino kana Mwari achipfekedza uswa hwesango kudai, huripo nhasi, mangwana huchikandirwa muchoto, haanga kupfekedzei nokupfuurisa here imi vokutenda kuduku? Naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana tichanwei kana tichapfekeiko. Nekuti zvose izvi zvinotsvakwa navahedheni, nekuti baba venyu vekudenga vanoziva kuti izvozvi zvose munozvishayiwa. Asi tangai kutsvaka ushe waMwari nokururama kwake, izvozvi zvose muchazvipamidzirwa. Naizvozvo musafunganya pamusoro pezvamangwana, nokuti mangwana achazvifunganyira zvavo. Zuva rimwe nerimwe runokwanirwa nenhamo dzaro.
Mateu chitsauko chechinomwe. Maridzo yapagomo. Kutonga vamwe. Musatonga kuti murege kutongwa, nokuti kutonga kwamunotonga nako muchatongwa nako, nechiyero chamunoera nacho muchayerwa nacho. Unotaririrei chinoi chiri muziso rehama yako, asi hauoni danda riri muziso rako? Ungagotaura seiko nehama yako uchiti, rega ndibvise chinoi muziso rako, izvo muziso rako mune danda? Iwe munyengeri, tanga wabvisa danda muziso rako, ugoona kwazvo kubvisa chinoi muziso rehama yako. musapa imbwa zvino zvitsvene, uye musakanda mapera enyu pamberi penguruwe, kuti dzirege kuatsika netsoka dzadzo, dzikatendeuka, dzikakubvambura nyai, kutsungirira pakunamata. Kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Nokuti mumwe nemumwe anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, uyezve anogogodza anozarurirwa. Munhu ndoupiko kwamuri anoti kana mwanakomana wake akakumbira chingwa angamupei bwe? Ko, kana akakumbira howe angamupe nyoka here? Zvino imi, kunyange makaipa, muchiziva kupa vana wenyu zvipo zvakanaka, ko, handiti baba wenyu vari kudenga wanganyanye kupa waya vanokumbira kwavari zvinhu zvakanaka here? Saka zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirenyi, nemi muvaitirewo saizvozvo, nokuti ndiwo murayiro navaprofita. Nzira mbiri. Pindai nesuo rakamanikana, nokuti suo rakafara nenzira yakapamhama inoenda mukuparadzwa, uye kuna vazhinji vanopinda nomo. Nokuti suo rakamanikana nenzira inhete inoenda kuupenyu, uye vanoiwana vashoma. Vadzidzisi wenhema, chenjerai vaprofiti wenhema. Vanouya kwamuri vane nguo dzamakwai, asi mukati ari mapumhi anoparadza. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Mazambiringa anombotanhwa paminzwa here? Kana maonde anotanhwa parukato here? Saizvozvo muti mumwe nemumwe wakanaka unobereka zvibereko zvakanaka, asi muti wakaipa unobereka zvibereko zvakaipa. Muti wakanaka haungabereki zvibereko zvakaipa, nomuti wakaipa haungabereki zvibereko zvakanaka. Muti mumwe nemumwe usingabereki zvibereko zvakanaka unotemwa ukakandirwa mumwoto. Saka muchawaziva nezvibereko zvavo. Kunzwa nokuita. Havazi vose vanoti kwandiri, Ishe, Ishe, vachapinda muushe hwekudenga, asi anoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena ndichiti, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri, imi wokuita zvisakarurama. Kuwaka kwakasiyana. Naizvozvo mumwe nemumwe anonzwa mashoko angu ava akaaita, angafananidzwe nomurume akachenjera akawaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyi, ikasawa, nokuti yakanga yakateyiwa paruware. Uyezve mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu aya akasaita, angafananidzwa nemurume benzi akawaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukawa kukuru. Jesu akati apedza mashoko iwaya, vanhu vazhinji vakashamiswa nokudzidzisa kwake, nekuti wanga achivadzidzisa sezvinoita munhu ane simba asingaiti savanyori vavo. Mateu chitsauko chechisere. Jesu anoporesa munhu vaiwa namaperembudzi. wakataburuka mugomo. Vanhu vazhinji zhinji wakamutevera. Zvino tarira munhu ane maperembudzi akauya kwaari. Akamupfugamira akati, "Ishe, kana muchida mungagona kundinatsa." Akatambanudza ruoko rwake akamubata akati, "Ndinoda, chinatswa." Pekarepo maperembudzi ake akabva. Jesu akati kwaari, "Tarira, usaudza munhu, asi enda uzviratidze kumupristi ugopa Mwari chipo chakarayirwa naMozisi kuti chiwe chapupu kwavari." Jesu anoporesa muranda womukuru wezana. Kuzoti apinda muKapenaume, mumwe mukuru wezana akauya kwaari akakumbira zvikuru kwaari achiti, "Ishe, muranda wangu awete kumba, akafa mitezo, achirwadziwa kwazvo." Akati kwaari, "Ndichauya kuzomuporesa." Mukuru wezana akapindura akati, "Ishe, handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu, asi taura henyu shoko rimwe chete, muranda wangu achapora. Nokuti neniwo ndiri munhu anorayirwa. Ndina warwi pasi pangu. Ndinoti kuno mumwe, enda achienda. Kuno mumwe ndinoti, uya achiuya. Nokumuranda wangu ndinoti, ita chichi achiita." Jesu akati achinzwa izvozvo, wakashamiswa akati kuna wakanga wachitevera, "Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakakura kukadai kunyange muna Israeri. Ndinoti kwamuri, vazhinji vachauya vachibva kumabvazuva nokumavirira, vakagara naAbrahama, naIsaka, naJakobho mushe wokudenga. Asi vanakomana woushe vacharasirirwa kurima rokunze. Apo pachawa nekuchema nekugeda-geda kwemeno." Zvino Jesu akati kumukuru wezana, "Enda, uitirwe sokutenda kwako." Muranda wake akapora nenguva iyo. Jesu anoporesa mai womukadzi waPetros navamwe vazhinji. Kuzoti Jesu achipinda mumba maPetros, akaona mai womukadzi wake awete vachirwara nomuviri waipisa. Akabata ruoko rwavo, kupisa kwomuviri wavo kukavarega, vakasimuka vakamushandira. Ava madekwana, vanhu vakauya kwaari navazhinji vaiwa nemweya yakaipa. Akadzinga mweya neshoko rimwe chete akaporesa vose vairwara. Kuti zviitike zvakarehwa nomuprofiti Isaya achiti, "Iye wakatora utera hwedu, akatakura marwere edu." Kutevera Jesu. Jesu vakati achiona vanhu vazhinji vakamukomberedza, akarayira kuti vambuke mhiri. Zvino mumwe munyori akauya akati kwaari, "Mudzidzisi, ndichakuteverai kwose kwamunoenda." Jesu akati kwaari, "Mungu wedzine mwena neshiri dzokudenga dzina matendere, asi mwanakomana womunhu haana pangatsamidze musoro wake." Mumwe wadzidzi akati kwaari, "Ishe, nditendere henyu ndimbondoviga baba wangu." Asi Jesu akati kwaari, "Nditevere, rega wakafa wavige wakafa wavo." Jesu anodzikamisa mututu wemhepo. Kuzoti apinda mugwa, vadzidzi vake vakamutevera. Ipapo mututu mukuru wemhepo ukamuka mugungwa. Nokudaro igwa rakafukidzwa namafungu, asi iye vakanga avete. Zvino vadzidzi vake vakauya vakamumutsa vakati, "Ishe, tiponisei, tofa." Akati kwavari, "Munotyireiko imi wokutenda kushoma?" Zvino akamuka akarayira mhepo negungwa kudzikama kukuru kukawapo. Vanhu vakashamiswa wakati, uyu munhu ndiani zvaanotererwa nemhepo negungwa. Jesu anodzinga mweya yakaipa munyika yavaGadhara. Kuzoti asvika mhiri kunyika yeGadhara, vanhu vaviri vaiwa nomweya wakaipa vakasangana naye vachibva kumakuwa. Wakanga wane hasha kwazvo kwazvo. Naizvozvo kwakanga kusina munhu aigona kugura nenzira iyoyo. Zvino wakadanidzira vachiti, tine mhosva yeiko nemi, mwanakomana waMwari? Mauya pano kuzotionese nhamo nguva isati yasvika here? Zvino kwakanga kune boka guru renguruwe dzakanga dzichifura kure nawo. Mweya yakaipa ikamukumbira zvikuru ichiti, kana muchitidzinga mutitume kuboka renguruwe. Akati kwairi, endai. Ikabuda ikapinda munguruwe, boka rose rikamhanyira kumawere kugungwa, dzikafira mumvura. Ipapo waidzifudza wakatiza wakasvika muguta, ndokutaura zvose nezviya zvanga zvaitirwa wakanga wane mweya yakaipa. Zvino guta rose rikabuda kundosangana naJesu. Wakati vachimuona, vakakumbira zvikuru kwaari kuti abve munyika yavo. Mateo, chitsauko chechipfumbamwe. Jesu anoporesa munhu akafa mitezo. Wakapinda mugwa, akaambuka, ndokusvika kuguta rake. Zvino wakauya kwaari nomunhu wakanga akafa mitezo, awete pamubhedha. Zvino Jesu akati achiona kutenda kwavo, akati kumunhu akanga akafa mitezo, mwana, tsunga mwoyo, waregererwa zvitadzo zvako. Zvino vamwe vavanyori vakati nechemumwoyo, munhu uyu anoshona Mwari. Asi Jesu achiziva mifungo yavo, wakati, munofungireiko zvakaipa mumwoyo yenyu? Nekuti zviri nyore ndezvipiko kuti waregererwa zvitadzo zvako kana kuti simuka ufambe? Asi kuti muzive kuti mwanakomana wemunhu ane simba panyika rokuregerera zvitadzo, akati kumunhu akanga akafa mitezo, simuka utore mubhedha wako uende kumba kwako. Akasimuka akaenda kumba kwake. Vanhu vazhinji wakati vachizviona wakatya, wakarumbidza Mwari, wakapa vanhu simba rakadai. Kudanwa kwaMateo. Kuzoti Jesu achibvapo, wakaona munhu wainzi Mateo agere panotereswa, akati kwaari, nditewere. Ipapo akasimuka akamutewera. Zvino wakati agere achidya mumba, tarira, wateresi navazhinji navatadzi wakauya wakagara pakudya naJesu navadzidzi vake. Zvino vafarisi vachizviona wakati kuvadzidzi vake, mudzidzisi wenyu anodyireiko navateresi nevatadzi? Iye achizvinzwa akati, vasingarwari havatsvagi n'anga, asi vanorwara. Asi endai mudzidze kuti shoko iri rinorewei, rinoti, ndinoda tsitsi, chibayiro handichidi, nekuti handina kuuya kuzodana wakarurama, asi vatadzi. Kuzvinyima zvokudya. Zvino vadzidzi vaJohani vakauya kwaari, vakati, isu navafarisi tinozvinyimireiko zvokudya kazhinji, asi vadzidzi venyu vasingazvinyimi? Jesu akati kwavari, shamwari dzechikomba dzingasuwe seiko chikomba chichiri pavari? Asi mazuva achasvika havachatorerwa chikomba, vachazozvinyima zvokudya nenguva iyo. Hakuna munhu anoisa chiremo chitsva pahanzu yakasakara, nokuti chiremo icho chinobvarura hanzu buri rikanyanya. Uye vanhu havadiri waini itsva muhombodo tsaro, nokuti hombodo dzingaparuke waini ikateuka. neombodo dzika sakarawo asi vanodira waini itsva muombodo itsva zviviri zvose zvigochengeteka. Jesu anoporisa mukadzi waibuda ropa uye anomutsa mwanasikana waJairus. Wakati achavaudza izvozvo, mumwe ishe akasvikapo akamupfugamira akati, mwanasikana wangu wafa iko zvino, asi uyai muise ruoko rwenyu pamusoro pake agorarama. Ipapo Jesu akasimuka akamutevera ana vadzidzi vake. Zvino mumwe mukadzi aiwa nechirwere cheropa raibuda makore ane 12 akauya necheshure kwake akabata mupendero wehanzu yake, nekuti akati nechomwoyo, kana ndikabata hanzu yake bedzi ndichararama. Zvino Jesu akatendeuka akamuona akati, mwanasikana, tsunga mwoyo, kutenda kwako kwakururamisa. Mukadzi akapora kubva panguva iyo. Zvino Jesu akati asvika mumba mashe uya, akaona varidzi venyere nevanhu vazhinji vachiita mheremhere, akati kwavari, ibvai, nokuti musikana haana kufa kwete, asi awete. Vakamuseka, asi vanhu vazhinji vakati vabudiswa akapinda, akabata ruoko rwake, musikana ndokumuka. Mukurumbira wazo ukapararira kunyika iyo yose. Mapofu mawiri. Zvino kuzoti Jesu achibvapo, mapofu mawiri akamutevera akadanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, tinzwirei tsitsi. Akati apinda mumba, mapofu akauya kwaari. Jesu akati kwaari, munotenda kuti ndinogona kuita izvozvi here? Vakati kwaari, hongu ishe. Zvino vakabata meso avo akati, muitirwe sokutenda kwenyu. Meso avo akasvinura. Jesu akavarayira zvikuru achiti, chenjerai kuti zvirege kuzikanwa nomunhu. Asi vakabuda vakamurumbidza munyika iyo yose. Mbewewe yaiwa nomweya wakaipa. Vakati vachibuda, tarira, vakauya kwaari nomunhu akanga ari mbewewe yaiwa nomweya wakaipa. Mweya wakaipa ukati wadzingwa, mbewewe ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa wakati, zvakadai hazvina kumboonekwa muIsraeri. Asi vafarisi vakati, anodzinga mweya yakaipa nesimba romukuru wemweya yakaipa. Kunzwira vanhu tsitsi kwakaita Jesu. Zvino Jesu akapota namaguta ose nemisha, achidzidzisa mumasinagoge avo, achiparidza vhangeri roushe nokuporesa kurwara kwose noukosha hwose. Asi vakati achiona vanhu vazhinji, akavanzwira tsitsi, nekuti vakanga vaneta, vakaraswa samakwai asina mufudzi. Zvino akati kuvadzidzi vake, zvirokwazvo kukohwa kukuru, asi vanoshanda vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna Ishe wokukohwa kuti atume vashandi mukukohwa kwake.
Mateo chitsauko chegumi. Vano gumi navaviri vanotumwa kundoparidza nekuporesa. Zvino wakadana vadzidzi vake vane gumi navaviri akavapa simba pamusoro pemweya yetsvina kuti vaidzinge nokuporesa kurwara kwose noukosha hwose. Mazita avapostori vane gumi navaviri ndewaya. Wokutanga ndiSimoni wainzi Petrosi, naAndreya mununʼuna wake, naJakubhosi mwanakomana waZebhedhia, naJohana nomununʼuna wake, naFiripi, naBhatoromeo, naTomasi, naMateo muteresi, naJakubhosi mwanakomana waAfiosi, naTadhiosi, naSimoni muKanani, naJudhasi Iskarioti uya wakazomupandukira. Vane gumi navaviri ava Jesu wakavatuma akavarayira achiti, musaende kunzira yavaHedheni uye musapinda muguta ravaSamaria, asi zviri nani kuti muende kumakwai akarasika eimba yeIsraeri. mufambe mugoparidza muchiti ushe hwekudenga waswedera. Poresai vanorwara, mutsai vakafa, natsai vana maperembudzi, mudzinge mweya yakaipa. Makangopiwa henyu, chingopaiwo henyu. Musatora ndarama kana sirivha, kana ndarira muchiisa muzvikwama zvenyu, kana homwe yorwendo, kana hanzu mbiri, kana shangu, kana tsvimbo, nekuti mushandi wakafanira kuti apiwe zvokudya zvake. Chero muguta kana mumusha mamunopinda, bvunzai kuti ndiani arimo akafanira, mugogarapo kusvikira mabva. Kana muchipinda mumba, muikwazise. Kana imba yakafanira rugare rwenyu, ngaruuye pamusoro payo. Asi kana isina kufanira rugare rwenyu, ngarudzokere kwamuri. Uyezve kana mumwe akasakugamuchirai kana kunzwa mashoko enyu, muzuze dukuta patsoka dzenyu kana mobva paimba iyo kana paguta iyo. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, nyika dzeSodoma neGomora dzicharerukirwa pazuva rokutongwa kupfuura guta iro. Tarirai, ndinokutumaisa makwai mukati memapumi, saka chenjerai senyoka, musinganyengeri senjiva. Asi chenjerai vanhu, nekuti vachakuisai kumatare emakorokota nokukurovai zvikuru mumasinagoge avo. Muchaiswawo pamberi pemadzishe namadzimambo nokuda kwangu, muve zvapupu kwavari nokuvahedheni. Asi kana vachikuisai, musafunganya muchiti tichataura sei kana kuti tichataurei, nekuti muchapiwa nenguva iyo zvamunofanira kutaura. Nekuti hamuzimi munotaura, asi mweya wababa wenyu unotaura mukati menyu. Mukoma achaisa munun'una kuurufu, nababa vachaisa mwana wavo, vana vachapandukira vabereki vavo nokuvauraya. Muchavengwa navose nokuda kwezita rangu, asi anotsungirira kusvika pakuguma achaponeswa. Asi kana vachikutambudzai mune rimwe guta, tizirai kune rimwe, nekuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hamungapedzi maguta eIsraeri mwanakomana wemunhu asati asvika. Mudzidzi haangave mukuru kumudzidzisi wake, nomuranda kuti ave saishe wake. Zvavakati mwene weimba ndiBheruzabheru, ndoda veimba yake. Naizvozvo musavatya, nokuti hakuna chakafukidzika chisingazobudiswi pachena, hakuna chakavanzika chisingazozikanwi. Zvandinokuudzai murima, muzvitaure pachena. Zvamunonzwa munzeve, paridzai pamusoro pedzimba. Musatya vanouraya muviri, asi vasingagoni kuuraya mweya. Zvikuru mutye uya anogona kuuraya mweya nomuviri zvose mugehena. Ko, shiri duku mbiri hadzitengwe nakakobiri here? Asi imwe chete yadzo haingawiri pasi kunze kwababa venyu. Kana murimi, nevhudzi remusoro wenyu rakaverengwawo rose. Saka musatya, munokunda shiri zhinji. Naizvozvo mumwe nomumwe achandipupura pamberi pavanhu, ini ndichamupupurawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Asi mumwe nomumwe anondiramba pamberi pavanhu, ini ndichamurambawo pamberi pababa vangu vari kudenga. Musafunga kuti ndakauya kuzoisa rugare panyika. Handina kuuya kuzoisa rugare, asi kurwa. Nokuti ndakauya kuzopesanisa munhu nababa vake, nomwanasikana namai vake, nomuroora navamwene vake. Uye vavengi vemunhu vachava veimba yake. Anoda baba kana amai kupfuureni haana kundikwanira. Na anoda mwanakomana nomwanasikana kupfuureni haana kundikwanira. Asingatori muchinjikwa wake akanditevera haana kundikwanira. Anowana upenyu hwake achahurasa, asi anorasa upenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Anokugamuchirai imi anondigamuchira ini, na anondigamuchira anogamuchira wakandituma. Anogamuchira muprofita muzita romuprofita achapiwa mubayiro wemuprofita. No anogamuchira wakarurama muzita rowakarurama achapiwa mubayiro wowakarurama. Ani naani anopa mumwe wavaduku ava mukombe wemvura zvavo inotonora nokuda kwokuti iye mudzidzi, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, haangatongoshayiwi mubayiro wake. Mateo chitsauko chegumi neimwe. Jesu wakati apedza kurayira vadzidzi vake vane gumi navaviri, akabvapo akandodzidzisa nekuparidza mumaguta avo. Johane mubhabhatidzi. Zvino Johane ari mujeri wakanga anzwa mabasa aKristu akatuma shoko navadzidzi vake. Akati kwaari, "Ko ndimi uya wainzi anouya here kana tichatarira mumwe?" Jesu akapindura akati kwavari, "Endai munoudza Johane zvamunonzwa nezvamunoona zvekuti mapofu anosvinudzwa. Vakaremara vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, uye vaiva matsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa vhangeri. Wakakomborerwa asingagumburwi neni." Ava vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza vanhu vazhinji zvaJohani akati, "Makange mandooneiko kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here? Ko, makange mandooneiko? Munhu wakapfeka hanzu dzakanyorovera here? Taridai, vanopfeka hanzu dzakanyorovera vari mudzimba dzamadzimambo. Ko, makanga mafambirei? Kundoona muprofita here? Hongu, ndinoti kwamuri, anopfuura muprofita kwazvo, nekuti ndiye wakanyorwa pamusoro pake zvichinzi, 'Tarira, ndinotuma munyayi wangu pamberi pako, achakugadzirirai nzira yako pamberi pako.' Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vakaberekwa navakadzi hakuna kumuka mukuru kuna Johani mubhabhatidzi, asi muduku muushe hwokudenga mukuru kwaari. Kubva pamazuva aJohani mubhabhatidzi kusvikira zvino, ushe hwokudenga hunopambwa, vapambi vanohutora nesimba, nokuti vaprofita vose nomurayiro vakaprofita kusvikira kuna Johani. Uyezve kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eria wainzi anouya. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe." "Ko, rudzi urwu ndingarufananidze neiko? Rwakafanana nevana vagere pamusika, vanodaidzira vamwe vachiti, 'Takakuridzirei nyere mukasadzana, takaungudza mukasachema.' Nokuti Johani wakauya asingadyi kana kunwa, asi vanoti, 'Ano mweya wakaipa.' Mwanakomana womunhu wakauya achidya achinwa, ibvei voti, 'Tarirai munhu anokara, nomunwi, shamwari yavateresi navatadzi.' Asi uchenjeri hunopembedzwa namabasa aho." Jesu anotuka maguta matatu akamuramba. Zvino wakatanga kutuka maguta makanga maitwa mabasa ake mazhinji amasimba, nekuti haana kupinduka akati, "Uchaone nhamo iwe Korazini, uchaona nhamo iwe Bethsaida. Nokuti mabasa akaitwa mukati menyu dai akaitwa muTire neSidoni, vangadai vakapinduka kare vakaisa masaga nedota. Asi ndinoti kwamuri, Tire neSidoni acharerukirwa nezuva rokutongwa kupfuuremi. Iwe Kaperinaume, uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburikira kuHadesi, nekuti dai iwo mabasa amasimba akaitwa mukati mako akaitwa muSodoma ringadai richiripo nanhasi. Asi ndinoti kwamuri, nyika yeSodoma icharerukirwa nezuva rekutongwa kupfuuremi. Mwari anozarurira vacheche zvoushe hwake." Nenguva iyo Jesu wakapindura akati, "Ndine kutendai Baba, Ishe wokudenga napasi, kuti makavanzira vakachenjera nevakangwara zvinhu izvi mukazvizarurira vacheche. Hongu Baba, nokuti ndizvo zvakakufadzai. Zvinhu zvose zvakakumikidzwa kwandiri naBaba vangu. Hakuna anoziva mwanakomana asi Baba, hakuna anoziva Baba asi mwanakomana, naiye waanenge ada kumuzarurira iye mwanakomana." Joko raJesu. "Uyai kwandiri, imi mose makaneta makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Muzviise joko rangu, mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro, ndine mwoyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamweya yenyu. Nokuti joko rangu rakanaka, nemutoro wangu unorerukira." Mateo chitsauko chegumi nembiri. Kuchengeta Sabata. Nenguva iyo Jesu wakafamba napakati peminda yezviyo nemusi weSabata. Zvino vadzidzi vake vakange vave nenzara, vakatanga kutana ura vachidya. VaFarisi vakati vachizviona vakati kwaari, "Tarira vadzidzi vako vanoita zvisina kutenderwa nemusi weSabata." asi wakati kwavari. Ko hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi musi waakanga aziya iye nevaakanga anavo kuti vakapinda mumba mamwari akadya zvingwa zvekuratidza zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa naye nevaiva naye asina vaprista bedzi. Ko hamuna kurava pamurayiro kuti nesabata vaprisi vanodarika murayiro wesabata mutemberi vasingapari mhosva? Asi ndinoti kwamuri, anokurira temberi ari pano. Asi dai maiziva kuti zvinorevei kuti ndinoda tsitsi handidi chibayiro, mungadai musina kutonga vasina mhosva, nokuti mwanakomana womunhu ndiye Ishe wesabata. Jesu anoporesa munhu waiva neruoko rwakakokonyara. Wakabvapo akapinda musinagogo ravo. Zvinotarira kwakanga kune munhu wakanga ano ruoko rwakakokonyara. Vakamubvunza vachiti, kuporesa nesabata kunotenderwa here kuti vamupomere mhosva? Akati kwavari, ndiani kwamuri angave negwai rimwe kana rikawira mugomba nesabata angarege kuribata akariburitsa? Ko zvino munhu anopfuura gwai zvakadini? Saka kuita zvakanaka nesabata kunotenderwa. Zvino akati kumunhu uya, tambanudza ruoko rwako. Akarutambanudza rukapora rukaita serumwe. Kupangana kwavafarisi kuti vauraye Jesu. Zvino vafarisi vakabuda vakarangana pamusoro pake kuti vangamuuraye nenzira ipi. Asi Jesu wakati achizviziva akabvapo, vanhu vazhinji vakamutevera akavaporesa vose. Akavarayira kwazvo kuti varege kubudisa pachena, kuti zvakarehwa nemuprofita Isaya zviitike paakati, tarira muranda wangu wandakasarudza, mudikanwa wangu anofarirwa nemwoyo wangu. Ndichaisa mweya wangu pamusoro pake, iye achaparidzira vahedheni zvokutonga. Haangarwi kana kuita mheremhere. Hakuna munhu anganzwe izwi rake munzira dzomumusha. Rutsanga rwakapwanyika haangaruvhuni, nomwenje unopwititika haangaudzimi, kusvikira abuditsa kutonga kuti kukunde, uye ndudzi dzichava netariro kuzita rake. Jesu anopindura shoko rokuti anoshanda nesimba raSatani. Zvino vakaisa kwaari munhu waiva nomweya wakaipa, raiva bofu nembeveve. Akamuporesa, naizvozvo mbeveve yakataura nokuonawo. Vanhu vazhinji vose vakashamiswa vakati, ko uyu haazi mwanakomana waDhavhidhi here? Zvino vafarisi vachizvinzwa vakati, munhu uyu anongodzinga mweya yakaipa nesimba raBherizabheri, Ishe wemweya yakaipa. Zvino Jesu achiziva kufunga kwavo akati kwavari, ushe upi noupi unopesana pachawo hunoparara, uye guta kana imba imwe neimwe zvinopesana pachazvo hazvingarambi zvimire. Naiye Satani kana achidzinga Satani unozvipesanisa, ushe hwake hungagoramba huripo sei? Neni kana ndichidzinga mweya yakaipa naBherizabheri, ko vanakomana venyu vanoidzinga naani? Saka ivo vachava vatongi venyu. Asi kana ndichidzinga mweya yakaipa nomweya wamwari, ipapo ushe wamwari wasvika kwamuri. Munhu angapinde sei kumumba meane simba akatora nhumbi dzake? Kana asati ambosunga uya ane simba, ipapo achaparadza imba yake. Asiri neni anopesana neni, neasingaunganidzi neni anoparadza. Naizvozvo ndinoti kwamuri, vanhu vacharegererwa zvitadzo zvavo nekushonawo, asi kushona mweya havangaregererwe. Uye ani naani anorevera mwanakomana womunhu shoko rakaipa acharegererwa, asi munhu anorevera mweya mutsvene shoko rakaipa haangaregererwe panguva ino kana pane inouya. Itai muti kuti uve wakanaka nezvibereko zvawo zvakanakawo, kana itai muti kuti uve wakaipa nezvibereko zvawo zvakaipawo. Nokuti muti unozikanwa nezvibereko zvawo. Imi vana venyoka, mungagone sei kukutaura zvinhu zvakanaka zvamuri vakaipa? Nokuti muromo unotaura zvizere mumwoyo. munhu wakanaka unoburitsa zvinhu zvakanaka pafuma yake yakanaka. No munhu wakaipa unoburitsa zvinhu zvakaipa pafuma yake yakaipa. Asi ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rinotaurwa navanhu vachazvidavirira pamusoro paro nezuva rekutonga. Nokuti uchanzi wakarurama namashoko ako uye uchapiwa mhosva namashoko ako. Jesu unoramba kuvapa chiratidzo. Zvino vamwe vanyori navafarisi vakapindura vakati, mudzidzisi, tinoda kuona chiratidzo kwamuri. Akapindura akati kwavari, rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaga chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo asi chiratidzo chemuprofita Jona. Nekuti Jona zvaakava mudumbu rehove huru mazuva matatu nousiku utatu, saizvozvo mwanakomana womunhu achava mumwoyo wenyika mazuva matatu nousiku utatu. Varume veNiniva vachasimuka pakutongwa pamwe chete norudzi urwo, vakarupa mhosva nokuti vakapinduka nokuparidza kwaJona. Asi tarirai, mukuru kuna Jona ari pano. Mambokadzi weZasi achasimuka pakutongwa pamwe chete nerudzi urwo, akarupa mhosva nokuti wakabva pamagumi siro enyika kuzonzwa kuchenjera kwaSoromoni. Asi tarirai, mukuru kuna Soromoni ari pano. Kusapinduka nomwoyo wose kune ngozi. Zvino kana mweya wetsvina wabuda mumunhu, unofamba uchienda nomunzvimbo dzisina mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Asi uchisvika uneiwana isina chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inoupfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Ndizvo zvichaitawo rudzi urwu rwakaipa. Ukama naJesu. Wakati achataura navanhu vazhinji, ona mai vake navanun'una vake vakamira kunze vachitsvaka kutaura naye. Mumwe akati kwaari, havo mai venyu navanun'una venyu vamire kunze vachitsvaka kutaura nemi. Akapindura akati kuna uya wamuudza, mai vangu ndianiko navanun'una vangu ndavanaaniko? Ndokutambanudza ruoko rwake kuvadzidzi vake akati, tarirai mai vangu navanun'una vangu. Nokuti ani naani anoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi namai. Mateo chitsauko chegumi nenhatu. Mufaninidzo wemukushi. Nezuva iro Jesu wakabuda mumba akandogara pagungwa. Zvino vanhu vazhinji zhinji vakaungana paari, nekudaro wakapinda mugwa akagara. Vazhinji vose vakamira pamahombe kombe. Ipapo wakavaudza zvinhu zvizhinji nemufananidzo akati, tarirai mukushi wakandokusha. Zvino pakukusha kwake dzimwe mbeu dzakawira panzira, shiri dzikasvika dzikadzidya. Dzimwe dzakawira parukangarabwe, padzakanga dzisina ivhu zhinji, dzikamera pakarepo nokuti dzakanga dzisina ivhu rakadzika. Asi zuva rakati rabuda dzikapiswa, dzakaoma nekuti dzakanga dzisina mudzi. Dzimwe dzakawira muminzwa, minzwa ikamera ikadzivhunga. Asi dzimwe dzakawira muvhu rakanaka dzikabereka vana, dzimwe zana, dzimwe makumi matanhatu, dzimwe makumi matatu. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Basa remifananidzo. Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, munotaurireiko kwavari nemifananidzo? Akapindura akati kwavari, nekuti imi makapiwa kuziva zvakavandika zvoushe hwokudenga, asi ava havana kuzvipiwa. Nokuti ani naani ane chaanacho achapiwa ave nezvakawanda, asi ani naani asina achatorerwa nechaanacho. Naizvozvo ndinotaura kwavari nemufananidzo, nokuti vanoona asi havaoni, vanonzwa asi havanzwi kana kunzwisisa. Kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti, muchanzwa nokunzwa musingatongonzwisisi uye muchaona nokuona musingatongoonesesi nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu nzeve hadzinzwi zvakanaka nameso avo vakaatsinzinya kuti zvimwe varege kuona nemeso nokunzwa nenzeve nokunzwisisa nemwoyo nokudzoka ndikavaporesa asi meso enyu akakomborerwa nokuti anoona nenzeve dzenyu dzakakomborerwa nokuti dzinonzwa nokuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri vaprofita navakarurama vazhinji vakanga vachida kuona zvinhu zvamunoona asi havana kuzviona nokunzwa zvamunonzwa asi havana kuzvinzwa kududzirwa kwamufananidzo wemukushi naizvozvo imi chinzwai mufananidzo wemukushi kana munhu akanzwa shoko roushe asingarinzwisisi wakaipa anosvika ndokubvuta chakakushwa mumwoyo make ndiye wakakushwa panzira asi wakakushwa parukangarabwe ndiye anonzwa shoko nekurugamuchira pakarepo nerufaro asi haana mudzi mukati make asi ndowe chinguva chiduku kana kutambudzika nokuvengwa zvichiuya nekuda kweshoko anogumburwa pakarepo wakakushwa pakati peminzwa ndiye anonzwa shoko zvino kufunganya kwenyika nokunyengera kwefuma zvinovunga shoko roshayiwa chibereko wakakushwa muvhu rakanaka ndiye anonzwa shoko akarinzwisisa ndiye anobereka zvibereko mumwe achiita zana mumwe makumi matanhatu mumwe makumi matatu mufananidzo wamashawi nezviyo wakaisa mumwe mufananidzo pamberi pava achiti ushe hwekudenga hunofananidzwa nemunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make asi vanhu vavete muvengi wake wakauya akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda asi chipande chakati chamera nekubereka ipapo mashawi akaonekwawo zvino varanda vomwene wemunda vakauya vakati kwaari ishe hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here munda wawanepiko mashawi akati kwavari zvaiitwa nemunhu anondivenga varanda vakati kwaari ko munoda kuti tindoaunganidza here akati kwete zvimwe kana muchiunganidza mashawi mungadzure nezviyo regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakukohwa nenguva yekukohwa ndichati kuvakohwi tangai maunganidza mashawi muasunge mwanda kuti apiswe asi mututire zviyo mudura rangu mufananidzo wembeu yemastadi newemvuviro wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti ushe hwekudenga hwakafanana netsanga yembeu yemastadi yakatorwa nemunhu akaikusha mumunda make iyo iduku kumbeu dzose asi kana yakura ihuru kumiriwo yose uye inoita muti wakakura zvokuti shiri dzokudenga dzinouya dzikagara mumatavi awo akavaudza mumwe mufananidzo akati ushe hwokudenga hwakafanana nemvuviro yakatorwa nomukadzi akaisa muzviyero zvitatu zvoupfu kusvikira hwose waviriswa jesu akaudza vanhu vazhinji zvinhu zvose izvi nemifananidzo akasataura chinhu kwavari asingafananidzi kuti zviitike zvakarehwa nemuprofita achiti ndichashama muromo wangu nemifananidzo ndichataura zvakanga zvakavanzika kubva pakuvamba kwenyika kududzirwa kwomufananidzo wemashavi nezviyo zvino jesu akati aendesa vanhu vazhinji wakapinda mumba vadzidzi vake vakauya kwaari vakati tidudzirei mufananidzo wemashavi omumunda akapindura akati anokusha mbeu yakanaka ndiye mwanakomana wemunhu munda inyika mbeu yakanaka ndiwo vanakomana voushe masawe ndiwo vanakomana wowakaipa muvengi wakakusha ndiye dhiabhori kukohwa ndiko kuguma kwenyika vakohwi ndiwo vatumwa zvino mashawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika mwanakomana womunhu achatuma vatumwa vake vagounganidza vachibvisa muushe hwake zvose zvinogumburisa nevanoita zvisakarurama, vagovakandira muvira romoto. Ipapo pachava nokuchema nokugedageda kwemeno. Ipapo vakarurama vachapenya sezuva muushe hwababa vavo. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Mufananidzo wefuma yakavigwa. Ushe hwekudenga hwakafanana nefuma yakavigwa mumunda. Munhu akaiwana ndokuivanzazve. Zvino nokufara kwake anoenda akatengesa zvose zvaanazvo akatenga munda uyo. Mufananidzo wemapera. Ushe hwekudenga hwakafananazve nomushambadzi anotsvaka mapera akanaka. Zvino wakati awana pera rimwe rinomutengo mukuru, akaenda akanotengesa zvose zvaakanga anazvo akaritenga iro. Mufananidzo wemumbure. Ushe hwekudenga hwakafananazve nomumbure unokandwa mugungwa. Ukaunganidza marudzi ose ove, kana wazara vanoukwevera pamahombe kombe, vogara pasi ndokushara dzakanaka vachiisa mumudziyo, dzakaipa vachirasa. Ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika. Vatumwa vachabuda vakatsaura vakaipa pakati pevakarurama, vakavakandira muvira romoto. Ipapo pachava nokuchema nekugedageda kwemeno. Jesu akati kwavari, manzwisisa izvozvi zvose here? Vakati kwaari, hongu Ishe. Akati kwavari, naizvozvo munyori mumwe nomumwe wakadzidziswa zvoushe hwokudenga wakafanana nomunhu saimba anobudisa zvinhu zvitsva nezvakare pafuma yake. Jesu anozvidzwa muNazareta. Kuzoti Jesu apedza mifananidzo iyo, akabvapo akasvika kunyika yake akavadzidzisa musinagoge ravo. Nekudaro vakashamiswa vakati, munhu uyu wakawane piko kuchenjera uku namabasa amasimba? Ko haazi mwanakomana womuvezi here? Ko mai vake havaziyo vanonzi Maria here? Navanunʼuna vake havazi vana Jakubhosi naJosefa naSimoni naJudhasi here? Nehanzvadzi dzake hadzizi patiri dzose here? Ko iye wakambowane piko zvinhu izvozvi zvose? Vakagumburwa naye. Asi Jesu wakati kwavari, muprofita haangashayiwe kukudzwa, asi anokushayiwa munyika yake nomumba make. Akasaita mabasa mazhinji amasimba ipapo nemhosva yekusatenda kwavo. Mateo chitsauko chegumi nena. Kuurawa kwaJohane mubhabhatidzi. Nenguva iyoyo Ishe Herode wakanzwa mukurumbira waJesu, akati kuvaranda wake, uyu ndiJohane mubhabhatidzi wakamuka kuvakafa, saka masimba achibata maari. Nekuti Herode wakanga abata Johani akamusunga akamuisa mujeri nekuda kwaHerodhiasi mukadzi waFiripi munun'una wake. Nekuti Johane wakanga ati kwaari, hauna kutenderwa kuti uve naye. Zvino wakanga achida kumuuraya, asi wakatya vanhu vazhinji nekuti vaiti muprofita. Asi zuva rokuzvarwa kwaHerode rakati rasvika, mukunda waHerodhiasi akatamba pakati pavo akafadza Herode. Naizvozvo wakamupikira nemhiko kuti achamupa chinhu chipi nechipi chaanenge akumbira. Zvino iye wakati arayirwa naamai vake akati, ndipei pano musoro waJohani mubhabhatidzi mundiro. Mambo akadyiwa mwoyo, asi nokuda kwokupika kwake uye nokuda kwevakanga vagere pakudya, akarayira kuti apiwe hake. Akatuma murwi kundogura musoro waJohani mujeri. Vakauya nomusoro wake uri mundiro ndokupa musikana uya. Iye akaenda nawo kuna amai vake. Vadzidzi vake vakauya vakatora mutumbi vakauviga. Ndokundoudza Jesu, vane zvuru zvishanu vanopiwa zvekudya naJesu. Jesu wakati azvinzwa akabva ponegwa akaenda kurenje ari oga. Zvino vanhu vachizvinzwa vakabva kumaguta vakamutevera netsoka. Zvino kuzoti achibuda mugwa akaona vanhu vazhinji zhinji akavanzwira tsitsi akaporesa varwere vavo. Zvino ava madekwana vadzidzi vakauya kwaari vakati, muno irenje uye zuva ratoenda. Iti vanhu vazhinji vaende kumisha vanozvitengera zvekudya. Asi Jesu wakati kwavari, havangaendi havo, imi vapei zvavangadye. Vakati kwaari, hatina chinhu pano asi zvingwa zvishanu bedzi nehove mbiri. Iye akati, uyai nazvo kuno kwandiri. Akarayira vanhu vazhinji kuti vagare pasi pauswa. Akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri ndokutarira kudenga. Akavonga, akamedura zvingwa zviya ndokupa vadzidzi vake. Vadzidzi vakapa vanhu vazhinji. Vakadya vose vakaguta. Vakaunganidza zvimedu zvakasara. Vakawana matengu ane 12 azere. Vakanga vadya vaiva varume vanenge zvuru zvishanu, vakadzi navana vasingaverengwe. Jesu anofamba pamusoro pemvura. Pakarepo wakagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa, vanofanotungamira miri, Sare achiendisa vanhu vazhinji. Zvino kuzoti aendisa vanhu vazhinji, wakakwira mugomo ari oga kundonamata. Zvino ava madekwana waivapo ari oga. Zvino igwa rakanga rotova pakati pegungwa richitambudzika namafungu, nokuti vakanga vakatarira mhepo. Nenguva yechina yousiku wakauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Zvino vadzidzi vakati vachimuona achifamba pamusoro pegungwa, vakavhunduka vachiti, idzimu dzangara. Vakaridza mhere nokutya. Pakarepo Jesu wakataura navo akati, dzikamai, ndini, regai kutya. Zvino Petrosi akamupindura akati, Ishe, kana murimi, itii ndiuye kwamuri ndifambe pamusoro pemvura. Iye akati, uya hako. Petros akaburuka mugwa akafamba pamusoro pemvura akaenda kuna Jesu. Asi achiona mumhepo ine simba, wakatya ndokutanga kunyura akadaidzira achiti, Ishe, ndiponesei. Pakarepo Jesu wakatambanudza ruoko rwake akamubata akati kwaari, iwe unokutenda kuduku, wakona kutenda neiko? Zvino wakapinda mugwa, mhepo ndokunyarara. Ipapo vakanga vari mugwa vakamunamata vachiti, zvirokwazvo muri mwanakomana waMwari. Zvino vakayambuka mhiri vakasvika munyika yeGenesareti. Zvino varume venzvimbo iyo vakamuziva, vakazivisa nyika yose iyo yaiva pedyo. Vakauya kwaari navose vairwara. Vakamukumbira zvikuru kuti vabate chete mupendoro yehanzi yake. Vose vakaibata vakaporeswa.
Mateu chitsauko chegumi neshanu. Jesu anotuka vanyori nevafarisi pamusoro petsika dzavo. Zvino vafarisi nevanyori vakauya kuna Jesu vachibva Jerusarema vakati, vadzidzi venyu vanodarikireiko tsika dzavakuru, nokuti havagezi maoko kana vachidya zvokudya? Akapindura akati kwavari, nemiwo munodarikireiko murayiro waMwari nokuda kwetsika dzenyu? Nokuti Mwari wakati, kudza baba wako namai wako, uyezve anotuka baba kana mai afe zviro kwazvo. Asi imi munoti, ani nani anoti kuna baba wake kana mai wake, chero chinhu chamaiti ndingakubatsirai nacho chava chipo chondopa Mwari. Wakadai angarega hake kukudza baba wake kana mai wake. Makashayisa shoko raMwari simba netsika dzenyu. Imi wanyengeri, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu achiti, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Zvino vakadana vanhu vazhinji akati kwavari, teererai munzwisise. Chinosvibisa munhu hachizi chia chinopinda mumuromo. Asi chinobuda mumuromo, ndicho chinosibisa munhu. Zvino vadzidzi vakauya kwaari akati, munoziva kuti vaFarisi vakagumburwa vachinzwa shoko iri here? Akapindura akati, muti mumwe nemumwe usina kusimwa nababa wangu wari kudenga uchadzurwa. Varegei, mapofu anotungamirira mamwe mapofu. Zvino kana bofu richitungamirira bofu, achawira mugomba ose ari maviri. Petrus akapindura akati kwaari, tidudzireiwo mufananidzo uyu. Iye akati, nazvino nemiwo muchigere kunzwisisa here? Hamunzwisisi here kuti zvose zvinopinda mumuromo zvinoenda mudumbu zvikazorasirwa kunze? Asi zviya zvinobuda mumuromo zvinobva mumwoyo. Ndizvo zvinosvibisa munhu. Nekuti mumwoyo munobuda mifungo yakaipa, nokuuraya, noupombwe, noufeve, nokuba, nokupupura nhema, nokushona Mwari. Ndizvo zvinosvibisa munhu. Asi kudya namaoko asati agezwa hazvisvibisi munhu, kwete. Jesu anoporesa mwanasikana womukadzi weKanani. Zvino Jesu akabvapo akaenda kumativi enyika yeTire neSidhoni. Zvino ona mukadzi muKanani wakabva kunyika iyo akadanidzira achiti, ndinzwirei tsitsi, Ishe, mwanakomana waDhavhidhi, mwanasikana wangu wakabatwa kwazvo nomweya wakaipa. Asi haana neshoko raakamupindura. Ipapo wadzidzi wake wakauya wakamukumbira vachiti, mumuendise nekuti anodaidzira ari shure kwedu. Asi wakapindura akati, ndakangotumwa kumakwai akarasika eimba yaIsraeri. Zvino wakauya akamunamata akati, Ishe, ndondibatsira henyu. Akapindura akati, hazvina kunaka kutora chingwa chavana ndokuchikandira imbwanana. Akati, hongu Ishe, kunyange nembwananawo dzinodya zvimedu zvinodonha patafura ravatenzi wadzo. Zvino Jesu akapindura akati kwaari, haiwa mai, kutenda kwenyu kukuru, zvamunoda ngazviitwe hazvo. Mwanasikana wake akapora kubva panguva iyo. Jesu anoporesa vazhinji. Jesu akati achibva ipapo, wakaenda achitevedza gungwa reGarirea. Akakwira mugomo, akagara pasi imomo. Zvino vanhu vazhinji wakauya navanokamhina kwaari, nezvirema namapofu nembeveve navamwe vazhinji, vakavaisa patsoka dzake akavaporesa. Naizvozvo vanhu vazhinji vakashamiswa vachiona mbeveve dzichitaura, nezvirema zvapora, navanokamhina vachifamba, namapofu achiona. Vakarombidza Mwari waIsraeri. Vane zviuru zvina vanopiwa zvokudya naJesu. Zvino Jesu wakadana vadzidzi vake akati, ndine tsitsi navanhu vazhinji ava, nekuti atova mazuva matatu vari pandiri vasina chokudya. Handidi kuvaendesa vane nzara, zvimwe vangaziye panzira. Vadzidzi vakati kwaari, tingawane piko zvingwa zvakawanda zvikadai murenje muno kuti tigutse vanhu vazhinji vakadai? Jesu akati kwavari, mune zvingwa zvinganiko? Wakati, zvinomwe nehwedu kushoma. Zvino akarayira vanhu vazhinji kuti vagare pasi. Akatora zvingwa zvinomwe nehove, akavonga, akazvimedura ndokupa vadzidzi vake. Vadzidzi vakapa vanhu vazhinji. Vakadya vose vakaguta, vakanonga zvimedu zvakasara. Vakawana matengu manomwe azere. Vanhu vakadya vakanga vari varume vane zviuru zvina, wakadzi na vana wasinga werengwi. Zino wakati aendisa vanhu vazhinji, wakapinda mugwa akaenda kunyika yemagadhani. Mateu chitsauko chegumi nenhanhatu. Jesu anoramba kuratidza chiratidzo. Zvino vaFarisi navaSadhusi vakauya kuzomuedza. Vakamukumbira kuti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga. Asi akapindura akati kwavari, panguva yamadekwana munoti kuchachena nokuti denga rakatsuka. Pamangwanani munoti nhasi kuchatinhira nokuti denga rakatsuka richisoka. Munoziva kududzira zvinoonekwa mudenga, asi hamugoni kududzira zviratidzo zvenguva. Rudzi rwakaipa rwoupombwe runotsvaga chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo kunze kwechiratidzo chaJona. Ipapo vakavasiya akabva. Jesu anonyunyuta kusanzwisisa kwavadzidzi. Zvino vadzidzi vakaenda mhiri vakakanganwa kutora zvingwa. Jesu akati kwavari, tarirai muchenjere mbumviro yavaFarisi neyavaSadhusi. Vakarangana pakati pavo vachiti, anodaro nekuti hatina kutora zvingwa. Zvino Jesu achizviziva vakati kwavari, imi vokutenda kuduku, munorangana nemhosva yeiko muchiti hamuna zvingwa? Hamunzwisisi nazvino here? Kana kurangarira zvingwa zvishanu zvavanhu vane zviuru zvishanu, namatengu amakawana kuti aiwa mangani? Kana zviya zvingwa zvinomwe zvawaya vane zviuru zvina, namatengu amakawana kuti aiwa mangani? Hamunzwisisi neiko kuti handina kukutaurirai pamusoro pezvingwa? Asi muchenjere mbumbiro yavaFarisi nayavaSadhusi. Zvino wakanzwisisa kuti haana kutaura kuti wachenjere mbumbiro yezvingwa, asi kudzidzisa kwavaFarisi nokwavaSadhusi. Petrosi anopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Kuzoti Jesu asvika kumativi enyika yeKasariya Firipi, akabvunza vadzidzi vake akati, vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndianiko? Vakati, vamwe vanoti ndiJohani Mubhabhatidzi, vamwe ndiEriya, vamwe ndiJeremiya, kana ndomumwe waprofiti. Akati kwavari, ko imi munoti ndinani? Ipapo Simoni Petrosi akapindura akati, ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akapindura akati kwaari, wakakomborerwa iwe Simoni mwana waJona, nokuti haizi nyama neropa zvakuzivisa izvozvi, asi ndiBaba vangu vari kudenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petrosi, pamusoro poruware urwu ndichawaka chechi yangu, uye masuo eHadesi haangaikundi. Ndichakupa kii dzoushe hwokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Ipapo akarayira vadzidzi vake kuti varege kuudza munhu kuti ndiye Kristu. Jesu anovaudza zvorufu rwake nozvokumuka kwake. Kubva panguva iyo, Jesu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti anofanira kuenda Jerusarema kundotambudzwa zvizhinji navakuru navapristi vakuru navanyori, nokuzourawa, ndokuzomutswazve nezuva retatu. Petrosi akamutora akatanga kumurayira achiti, Mwari ngaakunzwirei ngoni, Ishe, hamungaitirwi izvozvo. Asi, wakatendeuka akati kuna Petros, "Iva shure kwangu Satan, uri chigumburiso kwandiri, nekuti haurangariri zvinhu zvaMwari, asi zvinhu zvavanhu." Kutewera Jesu. Zvino Jesu akati kuwadzidzi wake, "Kana munhu achida kuuya shure kwangu, ngaazvirambe iye, asimudze muchinjikwa wake, anditevere. Nokuti ani naani anoda kuchengeta upenyu hwake acharasikirwa nahwo. Asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. Nokuti munhu achabatsirwa neiko kana akawana nyika yose asi akarasikirwa noupenyu hwake? Kana kuti munhu achabviseiko kuti adzikinure upenyu hwake? Nokuti mwanakomana wemunhu achauya navatumwa vake mukubwinya kwababa vake, ipapo achapa mumwe nomumwe paakashanda napo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vamwe vamire pano vasingatongozorayiri rufu vasati vaona mwanakomana wemunhu achiuya mushe hwake." Mateu chitsauko chegumi nenomwe. Kubwinya kwaJesu pagomo. Kuzoti kwapera mazuva matanhatu, Jesu akatora Petrosi naJakubhosi naJohani munin'ina wake akaenda navo mugomo refu wari woga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, hanzu dzake dzikachena sechiedza. Zvino vakaona Mozisi naEriya vasvika vachitaurirana naye. Zvino Petrosi akati kuna Jesu, "Ishe, kuva pano kweduku kwakanaka. Kana muchida, ndichavaka matumba matatu pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEriya." Vakati achataura navo, ona, gore rinobwinya rikavafukidza. Izwi rikabva mugore richiti, "Uyu ndiye mwanakomana wangu mudikanwa, wandinofarira, munzwe zvaanoreva." Vadzidzi vakati vachizvinzwa, vakawira pasi nezviso zvavo vakatya zvikuru. Jesu akaswedera akavabata akati, "Simukai musatya." Vakati vachitarira havana kuzoona munhu asi Jesu bedzi. Zvino kuzoti voburuka mugomo, Jesu akavarayira akati, "Musaudza munhu zvamaratidzwa kusvikira mwanakomana wemunhu amuka kuvakafa." Vadzidzi vakamubvunza vachiti, "Vanyori vanotaurireiko vachiti Eriya anofanira kutanga kuuya?" Akapindura akati, "Eriya achauya ake awandudze zvinhu zvose. Asi ndinoti kwamuri, Eriya wakatosvika wakasamuziva, asi wakamuitira pavakada napo. Saizvozvo mwanakomana wemunhu achabva otambudzwa navo." Wadzidzi ndokunzwisisa kuti wanga achivaudza zvaJohani Mubhabhatidzi. Jesu anoporesa mukomana waiva nomweya wakaipa. Kuzoti wasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari akamufugamira akati, "Ishe, donzwiraiwo mwanakomana wangu tsitsi, nokuti ane zvipusha. Anotambudzika kwazvo, nokuti kazhinji anowira mumoto, kazhinji anowira mumvura. Ndauya naye kuvadzidzi venyu vakasagona kumuporesa." Jesu akapindura akati, "Haiwa, rudzi rusingatendi, rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riniko? Uyai naye pano pandiri." Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda maari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, "Ko, isu tanga tisingagoni neiko kuudzinga?" Akati kwavari, "Nemhaka yekutenda kwenyu kuduku. Nekuti zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Dai muno kutenda kwakaita setsanga yemastadi. Mungati kugomo iri, ibva pano, enda koko, rikaenda. Hakuna chinhu chingakukonai. Asi rudzurwu runongobva chete nokunamata nokuzvinyima zvokudya. Jesu anotaura rwechipiri zvorufu rwake nokumuka kwake. Zvino vachifamba-famba muGarirea, Jesu akati kwavari, mwanakomana wemunhu achabva okumikidzwa mumaoko avanhu. Vachamuuraya, asi nezuva retatu achamutswazve. Wakabatwa neshungu kwazvo. Jesu anotera mutero wetembere. Kuzoti vachisvika Kaperinaume, vanhu vaigamuchira mutero wetemberi vakauya kuna Petrosi vakati, mudzidzisi wenyu haateri mutero wetemberi here? Akati, hongu. Zvino vakati achipinda mumba, Jesu akatanga kumutaurira achiti, Simoni, unofungeiko? Madzimambo enyika anotora muripo nomutero kuna wanaaniko? Ko vanakomana wavo kana kuvatorwa here? Akati, kuvatorwa. Jesu akati kwaari, saka vanakomana vakasununguka? Asi enda kugungwa kuti tirege kuwagumbusa. Ukande chiredzo, zvino howe inotanga kubuda uibate. Kana washamisa muromo wayo, uchawana stateramo, uritore, ugowapa kuripira ini newe. Mateo, chitsauko chegumi netsere. Kuzvininipisa. Nenguva iyo, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati, mukuru ndianiko muushe wokudenga? Akadana mwana muduku, ndokumisa pakati pavo, akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki mukaita savana vaduku, hamungatongopindi muushe wokudenga. Naizvozvo ani naani anozvidukupisa somwana uyu muduku ndiye mukuru muushe wokudenga. Uye ani naani anogamuchira mwana muduku mumwe chete akadai nezita rangu anondigamuchira ini. Kugumburisa vamwe. Asi ani naani anogumburisa mumwe chete wavaduku ava vanotenda kwandiri, zviri nane kwari kuti guyo guru risungirirwe mumutsipa wake anyure mugungwa rakadzika. Nyika ichaona nhamo zvaiine zvigumburiso. Nekuti zvigumburiso zvinofanira kuuya hazvo. Asi munhu achaone nhamo anouya nechigumburiso. Kana ruoko rwako nyange rutsoka ruchikugumburisa, urugure, ugorurasira kure newe. Zviri nane kuti upinde muupenyu uri chirema, nyange uchikamina pakukandwa mumwoto usingagumi, una maoko maviri kana tsoka mbiri. Kana ziso rako richikugumburisa, uribvise, ugorirasira kure newe. Zviri nane kuti upinde muupenyu une ziso rimwe pakukandwa mugehena romwoto una meso maviri. Chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku ava. Nekuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo misi yose vanosiona chiso chababa wangu vari kudenga. Nekuti mwanakomana wemunhu wakauya kuzoponisa chakarasika. Gwai rakarasika. Munofungeiko? Kana munhu ana makwai ane zana, rimwe rao rikarasika, haangasiye makumi mapfumbamwe namapfumbamwe akaenda kumakomo kundotsvaga rakarasika here? Kana ariwana zviro kwazvo, ndinoti kwamuri, anorifarira kupfuura makumi mapfumbamwe namapfumbamwe asakarasika. Nokudaro hakuzi kuda kwababa wenyu vari kudenga. kuti mumwe wavaduku awa aparare. Chatinofanira kuitira wanotitadzira. Kana hama yako yakutadzira, enda undomuudza mhosva yake, muri moga, iwe naiye. Kana akakuterera, wadzora hama yako. Asi kana asinganzwi, enda nomumwe kana ana vairi newewo, kuti mashoko ese, asimbiswe nemiromo yazvapupu zviviri kana zvitatu. Kana asingavatereri, uudze dare. Kana asingatereriwo dare, ngaachiita semuhedheni nemufarisi kwauri. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, zvose zvamunosunga panyika zvichasungwa kudenga. Nezvose zvamunosunungura panyika zvichasunungurwa kudenga. Kunamata pamwe chete. Ndinotizve kwamuri, kana vaviri wenyu vakatenderana panyika, pamusoro pechimwe chinhu chavanokumbira, vachachiitirwa nababa wangu vari kudenga. Nekuti paya pakaungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndiripo pakati pavo. Kuregererana. Mufananidzo womuranda wakanga asina tsitsi. Zvino Petro akauya akati kwaari, Ishe, hama yangu inganditadzire kanganiko, ndichiiregerera. Runosvika runomwe here? Jesu akati kwaari, handiti kwauri runosvika runomwe chikwete, asi runosvika makumi manomwe anoverengwa runomwe. Saka ushe hwokudenga hungafananidzwi nemumwe mambo akanga achida kugadzirira mungawa navaranda wake. Zvino akati achitanga kugadzira, mumwe akaiswa kwaari akanga ane chikwereti naye chamatarenda ane zviuru zvine gumi. Asi vakati achishayiwa chaangaripe nacho, Ishe wake akarayira kuti atengeswe, iye nemukadzi navana nezvose zvaakanga anazvo, kuti chikwereti chigoripwa. Zvino muranda akawira pasi akamunyengetera akati, Ishe, iwai nemwoyo murefu neni, ndigozokuripirai henyu zvose. Ishe wemuranda uyo akamunzwira tsitsi, akamusunungura, akamuregerera chikwereti. Asi muranda uyo wakati achibuda, akawana mumwe muranda waishanda pamwe chete naye, akanga ane chikwereti kwaari chamadhenari ane zana. Akamubata akamudzipa akati, ripa chikwereti changu. Zvino muranda uyo waishanda pamwe chete naye akawira pasi akamunyengetera zvikuru akati, iwe hako nemwoyo murefu neni ndigozokuripira. Asi iye akaramba akandomisa mujeri kuti agaremo kusvikira azoripa chikwereti. Zvino vamwe varanda waishanda pamwe chete naye vakati vachiona zvaitika, vakarwadziwa mwoyo kwazvo, vakandoudza Ishe wavo zvose zvaitika. Zvino Ishe wake vakamudana akati kwaari, iwe muranda wakaipa, ndakakuregerera chikwereti chose chiya nekuti wakanga wanyengetera. Ko iwe hausaifanira kunzwira mumwe muranda tsitsi anoshanda pamwe chete newe here seni ndakakunzwira tsitsi? Zvino Ishe wake vakatsamwa, akamuisa kuvarwadzisi kusvikira azoripa chikwereti chake chose. Baba vangu vari kudenga vachakuitira nyiwo saizvozvo kana mumwe nemumwe asingaregereri hama yake nemwoyo wose. Mateu, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Kurambana kwemurume nomukadzi. Kuzoti Jesu apedza mashoko iwayo, wakabva Gariria akaenda kunyika yeJudhea mhiri kweJorodhani. Vanhu vazhinji-zhinji vakamutevera akavaporesa ikoko. Vafarisi vakauya kwaari vakamuedza vachiti, ko munhu anotenderwa kuramba mukadzi wake nemhosva dzose dzose here? Akapindura akati, hamuna kurava here kuti uya wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi? Akati, nokuda kwaizvozvo murume achasiya baba vake namai vake akabatanidzwa nomukadzi wake vaviri ava vakava nyava imwe nokudaro havachiri vaviri asi vava nyama imwe saka chiya mwari chaakabatanidza munhu ngaarege kuchiparadzanisa wakati kwaari mozisi wakagurayirireiko kuti murume amupe rugwaro rwokumuramba agomuramba akati kwavari mozisi wakakutenderai kuramba vakadzi venyu nokuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudaro ndinoti kwamuri ani naani anoramba mukadzi wake kunze kwemhosva yeupombwe akawana mumwe anoita upombwe naanowana wakarambwa anoita upombwe vadzidzi vakati kwaari kana pamurume nomukadzi pakadaro zviri nani kusawana asi iye vakati kwavari vose havagamuchiri shoko iri asi waya wakazvipiwa nokuti kune ngomwa dzakaberekwa dzakadaro kubva mudumbu ramai uye kune ngomwa dzakaitwa ngomwa navanhu uyezve kune ngomwa dzakazviita ngomwa nokuda kwoushe hwokudenga anogona kugamuchira izvi ngaazvigamuchire jesu anokomborera vanana zvino wakauya navana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo agonamata vadzidzi ndokuvadzivisa asi jesu akati kwavari varegei vana vaduku ava musavadzivisa kuuya kwandiri nekuti ushe hwokudenga ndihwo hwakadari akaisa maoko pamusoro pavo ndokubvapo jaya raiva mupfumi rinotsvaga upenyu husingaperi ona mumwe munhu akauya kwaari akati mudzidzisi wakanaka ndingaite chinhu chakanaka chipi kuti ndive noupenyu husingaperi akati kwaari unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka kune mumwe chete wakanaka asi kana uchida kupinda muupenyu chengeta mirayiro akati kwaari mirayiro ipiko jesu akati iya inoti usauraya usaite upombwe usaba usapupura nhema kudza baba vako namai vako udewo kwako sezvaunozvida iwe jaya rikati kwaari izvozvo zvose ndakazvichengeta ko chinyi chandichashayiwa jesu akati kwaari kana uchida kukwana enda undotengesa zvose zvauinazvo ugopa varombo ugozova nepfuma kudenga ugouya wonditevera asi jaya rakati richinzwa shoko iri rakaenda riine shungu nekuti rakange rine pfuma zhinji kugumburisa kunoita pfuma jesu akati kuvadzidzi vake zviro kwazvo ndinoti kwamuri zvinoremera mupfumi kupinda mushe wokudenga ndinoti kwamurize zvingarerukire kamera kupinda napaburi redumho kumupfumi kuti apinde mushe hwamwari vadzidzi vakati vachizvinzwa vakakahadzika kwazvo vakati ndianiko ungagoponeswa jesu ndokuvatarira akati kwavari izvi hazvigoneki kuvanhu asi kuna mwari zvose zvinogoneka zvino petrosi akapindura akati kwavari onai isu takasiya zvose tikakuteverai ko tichagopiwei jesu akati kwavari zviro kwazvo ndinoti kwamuri imi makanditevera pakuberekwa kutsva kana mwanakomana wemunhu achizogara pachigaro choushe chokubwinya kwake nemiwo muchagara pazvigaro zvine gumi nezviviri muchitonga marudzi ane gumi namaviri aIsraeri uyezve mumwe nomumwe wakasiya dzimba kana kusiya vanun'una kana hanzvadzi kana baba kana mai kana mukadzi kana vana kana minda nokuda kwezita rangu achapiwa zvakanyanya kuwanda, akagara nhaka yeupenyu usingaperi. Asi vazhinji vokutanga vachava kupedzisira, nokupedzisira vachava kutanga. Mateu, chitsauko chemakumi mairi. Mufananidzo wavashandi mumunda. Nokuti ushe wokudenga wakafanana nasaimba, wakabuda mangwanani kundotsvagira munda wake wemizambiringa. Washandi wakata tenderana nawashandi kuwapa denari pazuwa, akawatuma kumunda wake wemizambiringa. Akabuda nenguva inenge yechitatu, akaona wamu wamire pamusika wasina basa. Akati kwawari, imendai mumunda wemizambiringa ndigokupai zvakafanira. Wakaenda. Akabuda zvine nguva inenge yechitanhatu neyechipfumbamwe, akaita zvese izvozvo. Akabuda nenguva inenge yegumi neimwe, akaona vamwe vamire, akati kwavari, makamirireiko pano zuva rose musina basa? Vakati kwaari, nekuti hapana munhu akatipa basa. Akati kwavari, nemendaiwo mumunda wemizambiringa. Ava madekwana, mwene mumunda wemizambiringa akati kumutariri wake, dana washandi uvape mubayiro wavo, uchitanga kuno wokupedzisira, uchigumira kuno wokutanga. Zvino wenguva inenge yegumi neimwe wakati wachiuya, mumwe nemumwe akapiwa denari. Wekutanga wakauya, wakafunga kuti tichapiwa zvakawanda, asi wakapiwawo mumwe nemumwe denari. Wakati wachipiwa, wakapopotera saimba uya, wachiti, awe kupedzisira, washanda nguva imwe chete, mawaenzanisa nesu, tatambudzika zuva rose, tichipiswa nezuva. Akapindura akati kuno mumwe wavo, shamwari, handikuitiri zvisakarurama. Hatina kutenderana denari here? Tora zviri zvako uende. Ndinoda kupa wokupedzisira sewewo. Ko, handina kutenderwa kuita nezvangu pandinoda napo here? Kana kuti ziso rako rakaipa nemhosva yekuti ini ndakanaka here? Saizvozvo kupedzisira wachava kutanga, nowokutanga wachava kupedzisira. Jesu anowaudza rwechitatu zvorufu rwake nezvokumuka kwake. Kuzoti Jesu okwira Jerusarema, wakatora vadzidzi vake vane gumi navairi parutivi, akati kwavari vari munzira, tarirai tinokwira Jerusarema, mwanakomana wemunhu achaiswa kuvapristi vakuru navanyori, vagomutongera rufu nokumuisa kuvahedheni kuti adadirwe, arohwe kwazvo, agoroverwa pamuchinjikwa, asi nezuva retatu achamutswazve. Vana vaZebhedhia vanokumbira kuitwa vakuru. Zvino mai vevanakomana vaZebhedhia vakauya kwaari navanakomana wavo, vakapfugama kuti vamukumbire chimwe chinhu. Akati kwavari, munodeiko? Vakati kwaari, iti vanakomana wangu avo vaviri vagare mushe hwenyu, mumwe kururi rwenyu, mumwe kuruboshwe. Asi Jesu akapindura akati, hamuzivi chamunokumbira. Munogona kunwa mukombe wandinozonwa ini here? Wakati kwaari, tingagone. Akati kwavari, mukombe wangu muchaonwa henyu, asi zvokugara kururi rwangu nokuruboshwe hasizvi zvangu zvandingape munhu, asi ndezvewaya wakazvigadzirirwa namaba wangu. Vane gumi wakati vachizvinzwa, wakatsamwira waya vaviri mukoma nomunin'ina. Asi Jesu akavadana akati, munoziva kuti madzishe amarudzi avanhu anotonga vanhu ivavo, navakuru vavo vanoita zvesimba navo. Pamuri ziregei kudaro, asi ani naani anoda kuva mukuru wenyu ngave mushandiri wenyu, uye ani naani anoda kuva wokutanga pamuri ngave muranda wenyu. Somwanakomana wemunhu asina kuuya kuzoshandirwa, asi kuti ashande nokupa wanhu upenyu hwake kuti ruve rudzikinuro rwavazhinji. Jesu anosvinudza mapofu maviri paJeriko. Zvino vachibva Jeriko, vanhu vazhinji zhinji vakamutevera. Zvinoona mapofu maviri akanga agere panzira. Akatarakidzwa kuti Jesu opfuura, akadanidzira achiti, Ishe mwana waDhavhidhi, tinzwirei tsitsi. Vanhu vazhinji vakadzivisa kuti anyarare. Asi akanyanya kudanidzira achiti, Ishe mwana waDhavhidhi, tinzwirei tsitsi. Ipapo Jesu akamira, akaadana akati, Munoda kuti ndikuitireiko? Akati kwaari, Ishe, kuti meso edu asvinudzwe. Jesu akaanzwira tsitsi, akabata meso avo, pekarepo akasvinura, akamutevera. Mateu, chitsauko chegumi neimwe. Jesu anogamuchirwa muJerusarema. Kuzoti voda kusvika Jerusarema, vakasvika Betifage, pagomo remiorivhi. Jesu akatuma vadzidzi vaviri akati kwavari, Endai kumusha wakatarisana nemi, pakarepo muchawana dhongi rakasungirwa rino mwana waro. Muasunungure, mugouya nawo kwandiri. Kana pana anorewa chinhu kwamuri muti, Ishe anoada, achatuma pakarepo. Izvozvo zvakaitwa, kuti zvakataurwa nomuprofiti zviitike, paakati, Udzai mwanasikana weZioni, kuti, Tarira mambo wako anouya kwauri, ari munyoro akatasva dhongi, nemhuru mwana wechipfuyo chinotakura zvinhu. Vadzidzi vakaenda, vakandoita sezvakarayirwa naJesu. Vakauya nedhongi nomwana waro, vakaisa hanzu dzavo pamusoro pavo, akagara pamusoro pavo. Zvino vazhinji pavanhu vaya vazhinji, vakawarira hanzu dzavo munzira. Vamwe vakatema matavi emiti vakawarira munzira. Vanhu vazhinji vakanga vari mberi kwake navakanga vari kushure vakadanidzira vachiti, Hosana kumwanakomana waDhavhidhi. Ngaakudzwe iye anouya muzita raShe. Hosana kumusoro-soro. Zvino kuzoti apinda muJerusarema, guta rose ndokutambudzika kwazvo. Vanhu vazhinji vachiti, ndianiko uyu? Vanhu vazhinji vakati, ndiJesu muprofiti weNazareta reGarire. Jesu anonatsa temberi. Zvino Jesu akapinda mutemberi, akabudisa vose vaitengesa navaitenga mutemberi. Akauyisa matafura avaitsinhana mari nezvigaro zvavaitengesa njiva. Akati kwavari, kwakanyorwa kuti, imba yangu ichanzi imba yokunamatira, asi imi munoiita bako ramakororo. Zvino mapofu navakaremara vakauya kwavari mutemberi akavaporesa. Asi vaprista vakuru navanyori vakafa neshungu. Vaona zvinoshamisa zvaakanga achiita. Navana vaidanidzira mutemberi vachiti, Hosana kumwanakomana waDhavhidhi. Vakati kwaari, Unonzwa zvinotaura iwawa here? Jesu akati kwavari, Hongu, hamuna kutongorawa here panoti, Kukudza makakugadzira mumiromo yevacheche nevanovamwa. Akavasiya akabva muguta akaenda Bhetania ndokundovatako. Jesu anotuka muonde wakanga usingabereki. Kuzoti achidzokera kuguta mangwanani, akanzwa nzara. Zvino akaona muonde mumwe panzira, akaenda kwauri. Akashayiwa chinhu mauri kunze kwamashizha bedzi. Akati kwauri, Ngakurege kuwa nezvibereko kwauri nokusingaperi. Muonde ukaoma pekarepo. Vadzidzi vakati vachizviona, vakashamiswa vakati, Ko muonde waoma pakarepo seiko? Jesu akapindura akati kwavari, Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, Dai maiwa nokutenda musingazedzi, hamungaiti izvi zvemuonde bedzi. Asi kana mukati kugomo iri, simuzwa ukandwe mugungwa zvichaitwa nezvose zvamunokumbira mukunamata muchitenda muchazvipiwa kunobva simba raJesu kuzotapinda mutemberi vapristi vakuru navakuru vavanhu vakauya kwari achidzidzisa vakati unoita zvinhu izvozvi nesimba ripiko ndiani akakupa simba iri Jesu akapindura akati kwavari neni ndichakubvunza iwo shoko rimwe kana mandiudza neni ndichakuudza iwo simba randinoita zvinhu izvi naro gara rubhabhatidzo rwaJohani rwakabve piko rwakabva kudenga kana kuvanhu vakataurirana vachiti kana tikati kudenga achati kwatiri makagoregerei kumutenda asi kana tikati kuvanhu tinotya vanhu vazhinji nokuti vose vanoti Johani vaiva muprofita vakapindura vakati kuna Jesu hatizivi akati kwavari neni handingakuudziiwo simba randinoita zvinhu izvi naro mufananidzo wevana vaviri zvino munofungeiko mumwe munhu akanga ana vana vaviri akaenda kuno wokutanga akati mwana enda undoshanda nhasi mumunda wangu wemuzambiringa iye akapindura akati handidi asi peshure akazofunga akaenda ndokuenda kuno wechipiri akataura saizvozvo iye akapindura akati ndinoenda ishe akasaenda kuna iwavo vaviri ndoupiko wakaita kuda kwababa vake wakati wokutanga Jesu akati kwavari zviro kwazvo ndinoti kwamuri vateresi nezvifewe vanokutangirai kupinda mushe wamwari nokuti Johani wakauya kwamuri nenzira yakarurama mukasamutenda asi vateresi nezvifewe vakamutenda imi makati muchiona izvozvo hamuna kuzopinduka mukamutenda mufananidzo wavarimi vakaipa inzwai mumwe mufananidzo kwaiwa nomunhu waiwa saimba akarima munda wake wemuzambiringa akaukomberedza noruzhowa akacheramo chokusinira waini akawaka chirindo akaupa varimi ndokufamba rwendo kuzoti nguva yezvibereko yosvika akatuma varanda vake kuvarimi kundopiwa zvibereko zvake asi varimi vakabata varanda vake vakarova mumwe mumwe vakauraya mumwe ndokumutaka namabwe akatumazve vamwe varanda vazhinji kukunda wokutanga vakavaitira saizvozvo zvino pashure vakatuma mwanakomana wake kwavari achiti mwanakomana wangu vachamukudza asi varimi vakati vachiona mwanakomana uya vakataurirana vachiti uyu ndiye mugari wenhaka uyai timuuraye tigotora nhaka yake zvino vakamubata vakamubudisa kunze kwomunda wemizambiringa vakamuuraya zvino kana mwene womunda wemizambiringa achizouya achaiteiko navarimi iwavo vakati kwaari vanhu avo vakaipa achavaparadza kwazvo agoisa vamwe varimi mumunda wemizambiringa vachazomupa zvibereko panguva dzazvo Jesu akati kwavari hamuna kutongorawa here mumagwaro munoti ibwe rakaraswa navavaki ndiro rakazova musoro wekona izvozvo zvakaitwa naShe uye zvinoshamisa pameso edu naizvozvo ndinoti kwamuri imi muchatorerwa ushe hwamwari hukapiwa vanhu vanobereka zvibereko zvahwo anowira pabwe iri achapwanyika asi richaparadza warinowira vapristi vakuru navafarisi vakati vachinzwa mufananidzo yake vakaziva kuti ndiwo waanoreva zvino vakada kumubata asi vakatya vanhu vazhinji nokutiwo vanhu vazhinji vaiti muprofita. Mateu, chitsauko chemakumi maviri ane mbiri. Mufananidzo womutambo wokuchata. Zvino Jesu akapindura, akataura zvenawo nemifananidzo akati, ushe wokudenga hungafananidzwe nemumwe mambo, akaitira mwanakomana wake mutambo wokuchata. Akatuma varanda wake kundodana waya wakanga wakokerwa kumuchato. Wakaramba kuuya. Akatuma zvevamwe varanda akati, udzai wakakokerwa muti, tarirai ndagadzirira zvokudya zvangu. Nzombe dzangu nezvipfuyo zvangu zvakakodzwa zvabayiwa. Zvinhu zvose zvagadzirwa. Uyai kumuchato. Asi havana kurangarira. Wakaenda mumwe kumunda wake, mumwe kushavo yake. Vamwe wakabata varanda vake, wakavaitira zvakaipa, vakavauraya. Zvino mambo vakatsamwa, akatuma hondo dzake akaparadza waya vakavauraya, akapisa guta ravo. Zvino akati kuvaranda vake, muchato wagadzirwa, asi waya wakanga wakokerwa wanga vasina kufanirwa. Naizvozvo endai kumharadzano dzenzira, mukokere wose wamunowana kuti vauye kumuchato. Varanda waya vakaenda kunzira, vakaunganidza wose wavakawana, vakaipa nevakanaka. Imba yomuchato ikazara navakanga vari pakudya. Zvino mambo akati achipinda kuzoona vaidya, akaona munhu asina kupfeka hanzu yomuchato. Akati kwavari, shamwari, wapinda muno seiko usina hanzu yomuchato? Akanyarara. Zvino mambo akati kuvaranda, musungei makumbo namaoko, mumukandire murima rokunze. Imomo muchawa nokuchema nokugeda-geda kwameno, nekuti vazhinji vakadanwa asi vakasarudzwa vashoma. Kutera mutero waKezari. Zvino vaFarisi vakaenda kundorangana pavanga mubate napo pakutaura kwake. Vakatuma kwaari vadzidzi vavo navaya vaitenda Herodhi vakati, mudzidzisi, tinoziva kuti muri wechokwadi uye munodzidzisa nzira yaMwari nechokwadi, musingarangariri munhu, nekuti hamutariri zvepameso pomunhu. Zvino tiudzei, munofungeiko? Munhu anotenderwa kutera mutero kuna Kezari here kana kwete? Asi Jesu akaziva kuipa kwavo akati, munondidzereiko imi vanyengeri? Ndiratidzei mari yomutero. Vakamuwigira denari. Zvino akati kwavari, mufananidzo uyu norunyoro urwu ndirwani? Vakati kwaari, ndezvaKezari. Akati kwavari, naizvozvo ipai Kezari zvaKezari, naMwari mumupe zvaMwari. Vakati vachinzwa izvozvo, vakashamiswa, ndokubva paari vakaenda. Jesu anobvunzwa zvokumuka kwavakafa. Nezuva iro vasadhusi vakasvika kwaari, ivo waya vanoti hakuna kumuka kwavakafa. Vakamubvunza vachiti, mudzidzisi, Mozisi vakati kana munhu akafa asina vana, mununʼuna wake ngaatore mukadzi wake agoberekera mukoma wake vana. Kwatiri kwakanga kuna vanakomana vomunhu mumwe vanomwe. Wedangwe akawana mukadzi akafa. Zvino zvaanga asina vana, vakasiyira mununʼuna wake mukadzi wake. Saizvozvo wechipiri nowechitatu kusvikira kuno wechinomwe. Shure kwavose mukadzi akazofawo. Zvino pakumuka kwavakafa, achagova mukadzi woupiko wavanomwe waya? Nokuti vose vaiva varume vake. Jesu akapindura akati kwavari, makarasika, musingazivi magwaro kana simba raMwari. Nokuti pakumuka kwavakafa hawawani kana kuwaniswa. Asi wakaita saba tumwa kudenga. Asi kana kuri kumuka kwa wakafa, hamuna kurawa here swamaka ozwa na Mwari paakati ini ndiri Mwari wa Abrahamu na Mwari wa Isaka na Mwari wa Jakobo. Hazi Mwari wa wakafa asi wa wapenyu. Vanhu vazhinji vachinzwa izvozvo wakashamiswa nokudzidzisa kwake. Murayiro mukuru. Vafarisi wakati vachinzwa kuti wapwisa vasadhusi wakaungana pamwe chete. Mumwe wavo muzivi wemirayiro akamubvunza achimuedza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndoupiko? Akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nokufunga kwako kose. Ndiwo murayiro mukuru uye ndiwo wokutanga. Wechipiri wakaenzana nawo ndiwoyu, idawo kwako sezvaunozvida pachako. Murayiro wose nawaprofiti zvakabatanidzwa pamirayiro iyi miviri. Kristo mwanakomana waDhavhidhi. Zvino Jesu wakabvunza vaFarisi wachakaungana akati, munofungeiko pamusoro paKristo? Mwanakomana waaniko? Wakati kwaari, ndewaDhavhidhi. Akati kwaari, Dhavhidhi achitaura mumweya wakagomuti wani Ishe paakati, Ishe wakati kuna Ishe wangu, gara kurugiri rwangu kusvikira ndaisa vawengi wako pasi petsoka dzako. Zvino kana Dhavhidhi achimuti Ishe, angagowa mwanakomana wake seiko? Kwakanga kusina munhu wakagona kumupindura shoko, uye kwakanga kusina munhu wakatsunga kumubvunza chinhu kubva pazuva iroro.
Mateo chitsauko makumi maviri nezvitatu. Jesu anotuka vanyori nevaFarisi. Zvino Jesu wakataura kuvanhu vazhinji nokuvadzidzi vake akati, vanyori nevaFarisi vagere pachigaro chaMozisi. Saka zvose zvavanokuudzai muzviite nokuzvichengeta, asi musatevera mabasa avo, nokuti vanotaura asi havaiti. Vanosunga mitoro inorema inotambudza kutakura, vachiisa pamafudzi avanhu, asi ivo pachavo vasingade kuibata nomunwe wavo. Asi mabasa avo ose vanoaita kuti vaonekwe navanhu, nokuti vanopamamisa zviga zvavo nokukudza mipeto yehanzu dzavo, vachifarira zvigaro zvapamberi pamitambo nezvigaro zvapamberi mumasinagoge, nekukwaziswa pamisika nokunzi rabhi navanhu. Asi imi musanzi rabhi, nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe chete, uye imi mose muri hama. Munhu ari panyika musamuti baba wenyu, nokuti baba venyu ndomumwe chete, ivo vari kudenga. Uyezve musanzi vatenzi, nokuti tenzi wenyu ndomumwe chete, iye Kristo. Asi mukuru pamuri ngave muranda wenyu. Ani nani anozvikudza achaninipiswa, naani nani anozvininipisa achakudzwa. Muchaone namo imi vanyori navaFarisi vanyengeri, nekuti munopfigira vanhu ushe hwekudenga. Zvino imi pachenyu hamupindi navaya, vopinda hamuvatenderi kupinda. Muchaone namo imi vanyori navaFarisi vanyengeri, nokuti munoparadza dzimba dzeshirikadzi muchiita minamato mirefu yamano-mano. Naizvozvo muchava nokutongwa kwakanyanya kuipa. Muchaone namo imi vanyori navaFarisi vanyengeri, nokuti munofamba pagungwa napanyika kuti muwane mumwe anotenda zvenyu. Kana mamuwana, munomuita mwanakomana wegehena kukunda imi kaviri. Muchaone namo imi vatungamiri vakapofumara, munoti, ani nani anopika netemberi hazvinei, asi ani nani anopika nendarama yetemberi ndiane mhosva. Imi mapenzi namapofu, chikuru ndechipiko? ndarama kana tembere inoitisa kuti ndarama ive tsvene. Munotizve ani nani anopika nearitari hazvinei, asi nani anopika nechipo chiri pamusoro payo ndiye ane mhosva. Imi mapenzi namapofu, chikuru ndechipiko, chipo kana aritari inoitisa kuti chipo chive chitsvene? Naizvozvo anopika nearitari anopika nayo nezviya zvose zviri pamusoro payo. Naanopika netemberi anopika nayo nouya anogara mairi. Naanopika nokudenga anopika nechigaro choushe chamwari nouya anogara pamusoro pacho. Muchaone nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri, nokuti munobvisa chogumi nechindi neanisi nekumini. Muchirega zvinhu zvikuru zvomurayiro zvinoti kutonga zvakanaka nokuva netsitsi nokutendeka. Maifaindira kuita zviya musingaregiwo kuita izvi. Imi vatungamiri vakapofumara, munomimina runyunyu muchimedza kamera. Muchaone nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri, nekuti munosuka kunze kwemukombe nendiro, asi mukati muzere noumbavha nokusazvidzora. Iwe mufarisi wakapofumara, tanga wasuka mukati memukombe nendiro, kuti kunze kwazvo kugochenawo. Muchaone nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri, nekuti makafanana namakuva akacheneswa anoonekwa saakanaka kunze kwavo, asi mukati muzere mafupa avakafa netsvina yose. Saizvozvo nemiwo munoonekwa navanhu kunze kwenyu makaita semakarurama, asi mukati muzere nekunyengedza nekudarika mirayiro. Muchaone nhamo imi vanyori navafarisi vanyengeri, nokuti munovaka makuva avaprofita nokushongedza makuva avakarurama muchiti, dai taivapo pamazuva amateteguru edu tingadai tisina kuvabatsira kuuraya vaprofita. Saka munozvipupurira kuti muri vanakomana vovakauraya vaprofita. Zvino chizadzisai chiyero chemateteguru enyu, imi nyoka, imi vana venyoka. Muchanzvenga seiko kutongwa kwegehena? Saka tarirai, ndinotuma vaprofita kwamuri navakachenjera navanyori. Vamwe vavo muchavauraya nokuvarovera pamuchinjikwa, vamwe vavo muchavarova kwazvo mumasinagoga enyu nekudzingana navo mumaguta ose, kuti ropa rose ravakarurama rakadeurirwa panyika riuye pamusoro penyu, kubva paropa raAberi wakanga akarurama kusvika paropa raZakariya mwanakomana waBarakiya wamakauraya pakati petembere nearitari. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, izvi zvose zvichauya pamusoro perudzi urwu. Jesu anochema Jerusarema. Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaprofita nekutaka vaya namabwe wavakatumirwa, kanganiko kwandakada kuunganidza vana vako sehuku inounganidza hukwana dzayo mumapapiro ayo, asi mukaramba? Tarirai, mangosiyirwa imba yenyu rava dongo. Nekuti ndinoti kwamuri, kubva zvino hamuchazondionizve kusvikira muchizoti, ngaarumbidzwe iye anouya muzita raShe. Mateo chitsauko makumi maviri neina. Jesu anoprofita kuparadzwa kweJerusarema nekudzoka kwake. Zvino Jesu wakabuda mutemberi akaenda. Vadzidzi vake vakauya kwaari kuti vamuratidze dzimba dzetemberi. Akapindura akati kwavari, munoona here zvinhu zvose izvi? Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, apa hapana ibwe ringazoregwa riri pamusoro perimwe risingazokoromorwi. Wakati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvi zvingagova zvariniko? Nechiratidzo chokuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava cheiko? Jesu akapindura akati kwavari, chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu, nekuti vazhinji vachauya muzita rangu, mumwe nomumwe achiti ndini Kristu. vachitsausa vanhu vazhinji, muchanzwa zvehondo nemukurumbira wehondo. Chenjerai, musavhunduka, nekuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitika asi kuguma kuchigere kusvika. Nekuti rudzi rucharwa nerumwe rudzi, noushe ucharwa noumwe ushe, nzara nokuzununguka kwenyika zvichavako kuzvimbo nenzvimbo. Asi zvinhu zvose izvi kuchava kuvamba kwenhamo. Zvino vachakuisai mumatambudziko nokukuurayai. Muchavengwa namarudzi ose nokuda kwezita rangu. Ipapo vazhinji vachagumburwa uye vachaisana kuvatongi vachivengana. Kuchauya vaprofita venhema vazhinji vachitsausa vazhinji. Norudo rwavazhinji ruchatonhora, nekuti kusarurama kuchawanda. Asi anotsungirira kusvika pakuguma achaponeswa. Uyezve vangeri iri youshe ichaparidzwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kugosvika. Naizvozvo kana moona chinonyangadza chokuparadza chakarehwa nomuprofita Dhaniere chimire panzvimbo tsvene, anorava ngaarangarire. Ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Ari pamusoro pedenga reimba ngaarege kuburuka kuzotora zviri mumba make. Nari mumunda ngaarege kudzokera hanzi yake. Vachaone nhamo vana pamuviri nevanomwisa pamazuva iwayo. Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuva muchando kana nesabata, nekuti nenguva iyo kuchava nekutambudzika kukuru kusati kwakambovapo kwakadaro kubva pakuvamba kwenyika kusvikira zvino, uye hakuchazovipo. Dai mazuva iwayo asaitapudzwa, hakune nyama yairarama, asi nokuda kwavakasanangurwa mazuva iwayo achatapudzwa. Zvino kana munhu akati kwamuri, onai Kristo ari pano kana uko, regai kutenda, nekuti kuchauya vana Kristo venhema namaprofita venhema vakaratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwawo. Tarirai, ndagara ndakuudzai. Zvino kana vakati kwamuri, onai ari kurenje, regai kuenda. Onai ari mudzimba dzomukati, regai kutenda. Nokuti sezvinoita mheni inopenya kumabvazuva ichivheneka kusvikira kumavirira, ndizvo zvichaitwa kuuya kwomwanakomana wemunhu. Pae pane chituna ndipo pachaungana magora. Pakarepo shure kwekutambudzika kwamazuva iwayo, zuva richasviba, mwedzi ukasazochena, nyeredzi dzikawa kudenga, namasimba okudenga akazununguswa. Ipapo chiratidzo chomwanakomana wemunhu chichaonekwa mudenga. Ipapo marudzi ose enyika achachema achiona mwanakomana womunhu achiuya nesimba nokubwinya kukuru ari mumakore emudenga. Zvino achatuma vatumwa vake nehwamanda huru vagounganidza vasanangurwa vake kumativi mana anobva nemhepo, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kune rumwe rutivi. Anovaudza kuti varindire. Dzidzei pamuonde mufananidzo uyu. Kana davi ravo rava nyoro, mashizha achitunga, munoziva kuti chirimo chosvika. Saizvozvo nemiwo, kana moona izvozvo zvose, zivai kuti wava pedyo pamusuo. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, chizukuru ichi hachichatongopfuuri zvose izvi zvisati zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haatongopfuuri. Asi kana riri zuva iro nenguva iyo, hakuna anoiziva, kunyangwe vatumwa vokudenga, kunyangwe mwanakomana, asi Baba voga. Nokuti sapamazuva anowa ndizvo zvichaita kuuya kwemwanakomana wemunhu. Nekuti sapamazuva iwayo mvura zhinji isati yasvika, vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya ikavabvisa vose. Ndizvo zvichaita kuuya kwomwanakomana wemunhu. Nenguva iyo vaviri vachava mumunda, mumwe achatorwa, mumwe akasiiwa. Vakadzi vaviri vachakuya paguyo rimwe chete, mumwe achatorwa, mumwe akasiiwa. Rindai naizvozvo, nekuti zuva rinouya Ishe wenyu naro hamurizivi. Mufananidzo wevaranda vakanaka nevakaipa. Asi zivai izvi, kuti dai mwene weimba aiziva nguva yokusvika kwembavha, angadai airinda akasatendera kuti imba yake ipazwe. Naizvozvo nemiwo garai makagadzirira, nokuti mwanakomana womunhu anouya nenguva yamusingamutariri. Muranda wakatendeka, wakangwara ndianiko? Wakagadzwa naShe wake kuti ave mutariri weimba yake, kuti ape vanhu zvekudya nenguva yakafanira. Muranda uyo wakakomborerwa. Anoti kana Ishe wake achisvika, anomuwana achiita izvozvo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, achamugadza kuti ave mutariri wezvose zvaanazvo. Asi kana muranda uyo akaipa, akataura mumwoyo make achiti, Ishe wangu wanonoka, akatanga kurova vamwe varanda vanoshanda pamwe chete naye, akadya akanwa pamwe chete navanoraradza, ipapo Ishe womuranda uyo achasvika nezuva raasingamutariri nenguva yaasingazivi. Akamuorora, akamupa mugove wake pamwe chete navanyengeri. Apo pachava nokuchema nekugeda-geda kwemeno. Mateu chitsauko chemakumi maviri neshanu. Mufananidzo wevanasikana vane gumi. Zvino ushe hwekudenga hungafananidzwe navanasikana vane gumi. Vakatora mwenje yavo vakaenda kundogamuchira chikomba. Vashanu vavo akanga ari mapenzi, asi vashanu vakanga vakachenjera. Nekuti mapenzi akatora mwenje wavo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakaenda namafuta ari mumudziyo pamwe chete nemwenje yavo. Zvino chikomba chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Pakati pousiku vakanzwa meremere kuchinzi, chikomba chauya, budai muchigamuchire. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, dotipaiwo mamwe mafuta enyu, nekuti mwenje yedu yodzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe hangatiringana tose. Isu nemi, endai henyu kuna vanotengesa muzvitengere. Zvino vachienda kundotenga, chikomba ndokusara chosvika. Zvino vakanga vasvigadzirira vakapinda nacho mumutambo womuchato. Musuo ukapfigwa. Pashure vaya vamwe vasikana vakasvikawo vakati, Ishe, Ishe, tizaruriraiwo. Akapindura akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, handikuzivei imi. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi zuva kana nguva. Mufananidzo wamatarenda. Nokuti zvakafanana nomunhu wakati oenda kune imwe nyika, akadana varanda vake, akavapa fuma yake. Akapa mumwe matarenda mashanu, mumwe maviri, mumwe rimwe, mumwe nomumwe zvakakwanirana nesimba rake ndokuenda hake. Pakarapo uya wakapiwa matarenda mashanu wakaenda akaita mhindu nawo akawana mamwe mashanuzve. Saizvozvo wamaviri wakawana mamwe maviriwo. Asi uya wakapiwa rimwe wakaenda akandocherera mari yaShe wake pasi. Nguva huru yakati yapfuura, Ishe wavaranda ivavo akasvika akagadzira mashoko aya navo. Wakanga apiwa matarenda mashanu akauya namamwe matarenda mashanu akati, Ishe, makandipa matarenda mashanu, tarirai ndawana mamwe matarenda mashanu zve. Ishe wake akati kwaari, hekani muranda wakanaka, wakatendeka. Wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuita mukuru pazvinhu zvizhinji. Pinda murufaro rwaShe wako. Wamatarenda maviri akauya wakati, Ishe, makandipa matarenda maviri, tarirai ndawana mamwe matarenda maviri zve. Ishe wake akati kwaari, hekani muranda wakanaka, wakatendeka. Wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuita mukuru pazvinhu zvizhinji. pinda murufaro washe wako. Wakanga api watarenda rimwe, wakauya wakati. Ishe, ndakanga ndichiziva kuti imi muri munhu ane hasha. Munokowa pamusina kukusha. Muchituta pamusina kurudza. Zvino ndakatya, ndikanoviga tarenda renyu pasi. Oh, mava nechiro chenyu. Ishe wake akapindura akati kwaari, iwe muranda wakaipa, unousimbe. Wakanga uchiziva kuti ndinokowa pandisina kukusha. Ndichituta pandisina kurudza. Saka waidai wakaisa mari yangu kuna vebanga. Ndikasvika ndichipiwa zvangu zviya zvawanda. Naizvozvo mutorerei tarenda raanaro mupe ana matarenda ane gumi. Nekuti mumwe nemumwe ane chaanacho achapiwa zvimwe kuti ave nezvizhinji. Asi asina achatorerwa nechaanacho. Dziringirai muranda asina maturo uyu murima rekunze. Ipapo pachava nokuchema nokugeda-geda kwemeno. Kutonga kukuru. Zvino kana mwanakomana wemunhu achiuya nokubwinya kwake, ana vatumwa vose achagara pachigaro chake choushe chinobwinya. Namarudzi ose achaunganidzwa pamberi pake agovaraura somufudzi anoraura makwai nembudzi. Agoisa makwai kurudyi rwake, mbudzi kuruboshwe. Zvino mambo achati kuna vari kurudyi, uyai imi makakomborerwa nababa vangu, mugare nhaka youshe wamakagadzirirwa kubva pakuvamba kwenyika. Nokuti ndakanga ndine nzara, mukandipa chokudya. Ndakanga ndine nyota, mukandipa chokunwa. Ndakanga ndiri mweni, mukandigamuchira. Ndakanga ndisina hanzu, mukandipfekedza. Ndakanga ndichirwara, mukazonditarira. Ndakanga ndiri mujeri, mukauya kwandiri. Zvino vakarurama vachamupindura vachiti, Ishe, takakuona iriniko, mune nzara tikakupai chokudya. Kana mune nyota tikakupai chokunwa. Takakuona iriniko, muri mweni tikakugamuchirai. Kana musina hanzu tikakupfekedzai. Takakuona iriniko muchirwara, kana muri mujeri tikauya kwamuri. Zvino mambo achapindura achiti kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, pamakaita izvozvi muchiitira mumwe wavaduku vehama dzangu idzi makazviitireni. Zvino achati kuna vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa diabori pamwe chete navatumwa vake. Nekuti ndakanga ndine nzara mukasandipa chokudya, ndakanga ndine nyota mukasandipa chokunwa, ndakanga ndiri mweni mukasandigamuchira, ndisina hanzu mukasandipfekedza, ndichirwara uye ndiri mujeri mukasanditarira. Zvino naivava vachapindura vachiti, Ishe, takakuona iriniko, mune nzara kana mune nyota, kana muri mweni kana musina hanzu, kana muchirwara kana muri mujeri, tisaka kushandirai. Zvino achavapindura achiti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, pamakarega kuitira mumwe wavaduku ava izvozvi makarega kuzviitireni. Ava vachabva ndokupinda mukurohwa kusingaperi, asi vakarurama vachaenda kuupenyu husingaperi. Mateu chitsauko chemakumi maviri nenhanhatu. VaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Jesu apedza mashoko iwayo ose wakati kuvadzidzi vake, munoziva kuti Pasika inosvika kwapera mazuva maviri. Mwanakomana wemunhu agokumikidzwa kuvatongi kuti agoroverwa pamuchinjikwa. Zvino vapristi vakuru navakuru vavanhu vakaungana muruvanze rwomupristi mukuru wainzi Kaifasi. Vakarangana kuti vasunge Jesu, vamuitira mano, vogomuuraya. Asi vakati, zvirege kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pavanhu. Jesu anodirwa mafuta paBetania. Zvino Jesu vakati ari paBetania, ari mumba maSimoni wamaperembudzi, mumwe mukadzi akauya kwaari ane chinu chaari bastara, chaiva namafuta, chino mutengo mukuru. Akachidururira mumusoro wake agere pakudya. Asi vadzidzi vake vachizviona vakafa neshungu vakati, kuparadza kwakadai kwaitirweiko? Nekuti mafuta ava angadai atengeswa mari zhinji ikapiwa varombo. Asi Jesu achizvinzwa akati kwavari, munotambudzireiko mukadzi uyu? Nokuti watondiitira basa rakanaka. Nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamusati muneni nguva dzose. Nokuti zvaaidira mafuta awa pamuviri wangu izvi, waitira kuvigwa kwangu. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzwa vhangeri iyi pasi pose, izvi zvaaita zvicharehwawo kuti vamurangarire nazvo. Kunyengedzera kwaJudhasi. Zvino mumwe vava negumi navaviri wainzi Judhasi Iskarioti wakaenda kuvaprista vakuru akati, muchandipeiko kana ndikamuisa kwamuri? Vakamuyerera masirivha ana makumi matatu. Zvino kubva panguva iyi wakatsvaga nguva yakafanira yokumukumikidza kwavari. Pasika nechirayiro. Nezuva rokutanga rezvingwa zvisina mvuviro, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati, munoda kuti tikugadzirirei kupiko kwamungadyire pasika? Akati, endai muguta kuna nhingi muti kwaari, zvanzi nomudzidzisi, nguva yangu yava pedyo, ndichadyira pasika paimba yako navadzidzi vangu. Vadzidzi vakaita pavakarayirwa napo naJesu, vakagadzira pasika. Ava madekwana akagara pakudya navadzidzi vane gumi navaviri. Zvino vodya akati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu achandipandukira. Zvino vakava neshungu kwazvo, vakatanga kutaura naye mumwe nomumwe achiti, Ishe, ndini here? Akapindura akati, waisa ruoko mundiro neni, ndiye achandipandukira. Mwanakomana womunhu achaenda hake sezvazvakanyorwa pamusoro pake. Asi munhu iyeyo achaone nhamo anouyise kupandukirwa kwomwanakomana wemunhu. Zvaiva nani kumunhu uyu kudai asakaberekwa. Zvino Judhasi uya wakamupandukira akapindura akati, Rabhi, ndini here? Akati kwaari, sezvawareva. Zvino vakati vodya, Jesu wakatora chingwa akachikomborera akachimedura ndokupa vadzidzi vake akati, torai mudye, uyu ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe akavonga akavapa achiti, inwai nawo mose, nekuti iri ndiro ropa rangu rechitendrano chitsva rakaduririrwa vazhinji kuti varegererwe zvitadzo. Asi ndinoti kwamuri, kubva zvino handichatongonwizve zvibereko izvi zvomuzambiringa kusvikira zuva iroro randichazozvinwa nemi zvava zvitsva muushe wababa vangu. Zvino kuzoti vaimba rwiyo vakabuda vakaenda kugomo remuorivhi. Jesu anoudza Petros kuti achamuramba. Zvino Jesu wakati kwavari, imi mose muchagumburwa neni usiku huno, nekuti kwakanyorwa kuchinzi, ndicharova mufudzi uye makwai eboka achaparadzirwa. Asi kana ndamutswa, ndichafanotungamira Garirea. Zvino Petros wakapendura akati kwaari, kunyangwe vose vakagumburwa nemi, ini handingatongogumburwi kwete. Jesu akati kwaari, zviro kwazvo ndinoti kwauri, usiku huno uchandiramba katatu jongwe risati rarira. Petrosi akati kwaari, kunyangwe ndichifanira kufa nemi, handingatongo kurambii ini. Vadzidzi vose vakadarowo. Jesu ari muGetsemani. Zvino Jesu wakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani. Akati kuvadzidzi, garai pano, ini ndichandonamata uko. Akatora Petrosi navanakomana vaZebhedhia vaviri, akatanga kuva neshungu nokutambudzika pamwoyo. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa, garai pano musvinure pamwe chete neni. Akapfuurira mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake akanamanda achiti, Baba vangu, kana zvichibvira mukombe uyu ngaundipfuure, asikurege kuva kuda kwangu asikuda kwenyu. Akaenda kuvadzidzi akaona vavata. Akati kuna Petros, manga musingaoni seiko kusvinura pamwe chete neni nguva imwe? Svinurai munamate kuti murege kupinda mukuedzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haina simba. Akaenda zverwe chipiri akanamanda achiti, baba vangu, kana mukombe uyu usingagone kuti upfuure ndisina kuunwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Akaendazve akawana vavata nekuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiyazve akandonamata rwechitatu achitaurazve mashoko iwayo. Zvino akaenda kuvadzidzi akati kwavari, chivatai henyu muzorore. Tarirai nguva yasvika mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. Sumukai tiende. Tarirai, wandikumikidza kwavari wave pedyo. Kusungwa kwaJesu. Kuzoti achataura, ona Judasi mumwe wevane gumi navaviri akasvika ana vanhu vazhinji zhinji vakabata mapakatwa netsvimbo, vatumwa navaprista vakuru navakuru vavanhu. Zvino uya wakamupandukira wakanga avapa chiratidzo achiti, wandichasveta ndiye mumubate. Pakarepo akasvika kuna Jesu akati, kaziwai Rabhi, akamusveta kwazvo. Jesu akati kwaari, shamwari, ita zvawavinga. Ipapo vakauya vakatambanudzira Jesu maoko vakamubata. Zvinotarira mumwe wavaiva naJesu wakatambanudza ruoko rwake akavhomora bakatwa rake akatema muranda womuprista mukuru akagura nzeve yake. Zvino Jesu akati kwaari, dzosera bakatwa rako muhara raro nekuti vose vanobata bakatwa vachafa nebakatwa. Asi unofunga kuti handigoni here kukumbira kuna baba vangu vakandipa iko zvino vatumwa vanopfuura mapoka makurukuru ane gumi namaviri? Magwaro angazadzikiswa seiko anoti zvinofanira kuitwa izvozvo? Nenguva iyo Jesu akati kuvanhu vazhinji, heya mabuda namapakatwa netsvimbo kuzondibata sendiri gororo. Ndaigara mutemberi mazuva ose ndichidzidzisa, mukasandibata wani? Asi izvi zvose zvaiitwa kuti magwaro avaprofita azadzike. Ipapo vadzidzi vose vakamusiya vakatiza. Jesu anoiswa kuna Kaifasi nokuvakuru. Zvino vaya vakanga vasunga Jesu vakamuisa kuna Kaifasi muprista mukuru pakanga paungana vanyori navakuru. Asi Petros wakamutevera ari kure kusvikira paruvanze rwomuprista mukuru. Akapinda mukati akagara navatariri kuti aone maperero azvo. Zvino vaprista vakuru namakurukota ose vakatsvaka uchapupu hwenhema kuti vapomere Jesu vamuuraye. Asi vakashayiwa kunyangwe kwakauya zvapupu zvenhema zvizhinji. Pashure kwakauya vaviri vakati, munhu uyu wakati, ndinogona kuputsa temberi yaMwari ndikaivakazve namazuva matatu. Zvino muprista mukuru wakasimuka akati kwaari, haupinduri chinhu here? Ko chii chavanokupomedzera chinyiko? Asi Jesu wakaramba anyerere. Muprista mukuru akati kwaari, ndinokupikisa naMwari mupenyu kuti utiudze kana uri Kristo mwanakomana waMwari. Jesu akati kwaari, sezvamareva. Asi ndinoti kwamuri imi mose, kubva zvino muchaona mwanakomana womunhu agere kurudyi rwesimba achiuya namakore ekudenga. Ipapo muprista mukuru wakabvarura hanzu dzake akati, munhu uyu anoshona Mwari, tichagotsvakireiko zvapupu? Tarirai, zvinomanzwa kushona kwake. Munoti kudiniko? Vakapindura vakati, anofanira kufa. Zvino vakamupfira mate kumeso vakamurova nechibhakera pamwe nembama vachiti, profita iwe Kristu kuti ndiani akurova. Kuramba Jesu kwakaita Petros. Petros akanga agere panze paruvanze. Zvino mushandikadzi akauya kwaari akati, newo wakanga una Jesu weGarirea, asi iye wakaramba pemberi pavose achiti, zvaunoreva ini handizvizive. Zvino achienda kusuo, mumwe mushandirikadzi akamuona akati kuna vaivepo, uyu wakanga ana Jesu weNazareta. Akaramba zvaachiti, handimuzivi munhu uyu, achipika. Chava chinguva, vaya vakanga vamirepo vakauya vakati kuna Petrosi, zviro kwazvo newewo uri mumwe wavo, nokuti kutaura kwako kunoitisa kuti uzikanwe. Zvino wakatanga kutuka nokupika achiti, handimuzivi munhu uyu. Pakarepo jongwe rakarira. Ipapo Petrosi wakarangarira shoko rakanga rarehwa naJesu rokuti, jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Ipapo wakabuda panze akandochema zvikuru. Mateu chitsauko makumi maviri nonomwe. Jesu anoiswa kuna Pirato. Ava mangwana, vaprista vakuru vose navakuru vavanhu vakarangana pamusoro paJesu kuti vamuuraye. Vakamusunga vakaenda naye vakamuisa kuna Pirato waiva ishe. Rufu rwaJudhasi. Ipapo Judhasi uya wakamupandukira wakati achiona kuti watongerwa kufa, ndokuzvidya mwoyo akadzosera masirivha aya ana makumi matatu kuvaprista vakuru navakuru achiti, ndatadza ndapandukira ropa risina mhosva. Vakati, tine mhosva yeiko nazvo? Imhosva yako. Akakanda masirivha pasi petembere akabva akandozvisungirira. Vaprista vakuru vakatora masirivha aya vakati, hazvina kufanira kuti taise munovigwa mari zvauri mutengo weropa. Vakarangana vakatenga munda nawo womuumbi wehari kuti vagoviga vatorwamo. Naizvozvo munda uyu wakanzi munda weropa kusvikira zuva ranhasi. Zvino zviya zvakarehwa nemuprofita Jeremiah zvakaitika zvinoti, vakatora masirivha ana makumi matatu, uri mutengo wouya wakareverwa mutengo, uya wakatarwa navana vaIsraeri. Vakatenga nawo munda womuumbi wehari, sezvandakarayirwa naShe. Jesu anotongwa naPirato. Zvino Jesu wakamira pamberi paShe. Ishe akamubvunza akati, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akati kwavari, sezvamareva. Asi wakati achipomerwa mhosva navaprista vakuru navakuru, haana chaakareva. Zvino Pirato akati kwaari, hauzvinzwi vanhu vazhinji zvavanokupomedzera here? Asi haana kupindura kunyange neshoko rimwe chete. Ishe akashamiswa kwazvo kwazvo. Zvino pamutambo Ishe waisunungurira vanhu musungwa mumwe chete mujeri wavainge vada. Nenguva iyo vaiva nemusungwa wakakurumbira wainzi Barabhasi. Naizvozvo vakati vaungana, Pirato akati kwavari, munoda kuti ndikusunungurire aniko, Barabhasi kana Jesu anonzi Kristo? Nekuti wakanga achiziva kuti vakanga vamukumikidza kwaari negodo. Zvino agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake wakatuma shoko kwaari achiti, usava nemhosva nemunhu uyo wakarurama, nokuti nhasi ndatambudzika kwazvo mukurota nokuda kwake. Vaprista vakuru navakuru vakagombedzera vanhu vazhinji kuti vakumbire Bhanabhasi, Jesu aurawe. Ishe akapindura akati kwavari, munoda kuti ndikusunungurirei ani pana ava vaviri? Vakati, Bharabhasi. Pirato akati kwavari, ko Jesu anonzi Kristo ndogomudini? Vose vakati kwaari, ngaaroverwe pamuchinjikwa. Iye akati, chakaipa chaakagoita ndecheiko? Vakanyanyisa kudaidzira vachiti, ngaaroverwe pamuchinjikwa. Zvino Pirato achiona kuti hazvibatsiri asi kuti potomuka bope, wakatora mvura akageza maoko ake pamberi pavanhu vazhinji achiti, handina mhosva neropa remunhu uyu wakarurama, imhosva yenyu. Vanhu vose vakapindura vakati, ropa rake ngarive pamusoro pedu napamusoro pevana vedu. Zvino wakavasunungurira Barabhasi, asi Jesu akamurova kwazvo akamunyisa kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa. Jesu anodadirwa navarwi. Ipapo varwi vashe vakaenda naJesu kumba kwashe, hondo yose ikamuunganira. Vakamubvisa hanzu dzake, vakamufukidza hanzu tsvuku, vakaruka chiremba cheminzwa ndokuchiisa mumusoro make, ndokumupa rutsanga muruoko rwake rworudyi, vakafuga mapamberi pake vakamudadira vachiti, "Kazivazve mambo wavaJudha." Vakamupfira mate, vakatora rutsanga rwuya, vakaramba vachimurova mumusoro. Zvino vakati vamudadira, vakamubvisa hanzu tsvuku, vakamupfekedza hanzu dzake, vakaenda naye kundomurovera pamuchinjikwa. Jesu anoroverwa pamuchinjikwa. Kuzoti vachibuda, vakawana munhu weSairini wainzi Simoni. Vakamumanikidza iye kuti atakure muchinjikwa waJesu. Ndokusvika panzvimbo inonzi Gorogota, ndiko kuti nzvimbo yedehenya. Vakamupa waini yakavhenganiswa nenduru kuti ainwe, asi wakati airavira akaramba kunwa. Zvino vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana hanzu dzake vachiita zvokushopera kuti zvakarewa nomuprofita zviitike zvinoti, "Vakagovana hanzu dzangu, vakashopera zvokupfeka zvangu." Vakagarapo vakamurinda. Zvino nechepamusoro pomusoro wake vakaisa rugwaro rwemhosva yake rwaiti, "Uyu ndiJesu mambo wavaJudha." Zvino vakarovera makororo maviri pamwe chete naye, mumwe kurutivi rworudyi, mumwe kuna rworuboshwe. Vaya vakanga vachipfuura vakamutuka vachidzungudza misoro yavo vachiti, "Iwe wokuputsa temberi nokuivakazve namazuva matatu, chizviponesa. Kana uri mwanakomana waMwari, buruka pamuchinjikwa." Saizvozvo vaprisi vakuru navanyori navakuru vakamudadira vachiti, "Wakaponesa vamwe, asi haugone kuzviponesa. Ndiye mambo waIsraeri. Ngaachiburuka zvino pamuchinjikwa. Tigotenda kwaari. Vaivimba naMwari, ngaachimusunungura zvino pamuchinjikwa kana achimuda, nokuti wakati, ndiri mwanakomana waMwari." Namakororo akanga akaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye akamuzvidzawo saizvozvo. Rufu rwaJesu. Zvino kubva panguva yechitanhatu kusvikira panguva yepfumbamwe, rima rakavapo panyika yose. Nenguva inenge yepfumbamwe, Jesu wakadaidzira nezwi guru achiti, "Heri, heri, rama sabakatani," ndiko kuti, "Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko?" Vamwe vakanga vamirepo vachizvinzwa vakati, "Uyo anodana Eria." Pakarepo mumwe wavo wakamhanya akatora chipanji akachizadza nevinegar ndokuchiisa parutsanga akanomunwisa. Vamwe vakati, "Rega tione kana Eria achiuya kuzomuponesa." Zvino Jesu wakadanidzirazve nezviguru akakumikidza mweya wake kuna Mwari. Ipapo ona chidzitiro chemutemberi chakabvaruka napakati kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikazununguka, matombo akapamuka. Matombo akazaruka nezvituna zvizhinji zvavatsvene vakanga vavete zvakamutswa. Vakabuda mumakuva, iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa navazhinji. Zvino mukuru wezana navairinda Jesu pamwe chete naye vakati vachiona kuzununguka kwenyika nezvakaitika, vakatya zvikuru vakati, "Uyu waiva mwanakomana waMwari zviro kwazvo." Zvino pakanga pana vakadzi vazhinji vakatarira vari kure, vakanga vatevera Jesu vachibva Garirea vachimushandira. Pana ivava paiti Maria Magadarena naMaria amai vaJakubhosi naJose namai vevanakomana vaZebhedhia. Kuvigwa kwaJesu. Zvino ava madeko kwakasvika mumwe mufumi weAramatia wainzi Josefa, naiyewo akanga ari mudzidzi waJesu. Iye ndokuenda kuna Pirato akakumbira chituna chaJesu. Pirato akarayira kuti achipiwe. Josefa akatora chitunha chiya akachiputira nejira jena. Akachiviga muguva rake idzva raakanga achera pabwe. Akakungurutsira ibwe guru pamuromo weguva ndokubva. Zvino vana Maria Magdalena nomumwe Maria vakanga varipo vagere vakatarisana neguva. Chifumi chamangwana vapristi vakuru nevafarisi vakaungana pana Pirato. Ndiro zuva raitevera zuva rokugadzirira. Vakati, Ishe, tinorangarira kuti munyengeri uyu achiri mupenyu wakati, ndichamuka kwapera mazuva matatu. Saka iti guva richengetwe kusvikira pazuva retatu, kuti vadzidzi varege kuuya kuzomuba vogobva voti kuvanhu wakamutswa kuvakafa. Kurasika kwokupedzisira kukazopfuura kwekutanga. Pirato akati kwavari, varindi munawo, endai murichengete sokuziva kwenyu. Vakaenda vakandoita zvingachengete guva, vakanamira chiratidzo pabwe vana varindi. Mateo chitsauko makumi maviri netsere. Kumuka kwaJesu nekuzviratidza kwake. Sabata rapfuura koedza nomusi wesondo, vana Maria Magdalena nomumwe Maria vakauya kuzotarira guva. Zvino kuzununguka kukuru kwenyika kwakavapo nekuti mutumwa washe wakanga aburuka kudenga akauya akakungurutsa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kutarisika kwake wakanga akaita semhene, nozvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya vakaita sevanhu vafa. Asi mutumwa wakati kuvakadzi, imi musatya, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Hapo pano nokuti wamuka sezvaakareva. Uye imuone paakanga avete. Kurumidzai muende munoudza vadzidzi vake kuti wamuka kuvakafa. Tarirai, anofanotungamira Garirea, muchandomuonako. Tarirai, ndakuudzai. Zvino vakakurumidza kubva paguva vachitya vachifara zvikuru. Vakamhanyira kundoudza vadzidzi vake. Zvino tarira, Jesu wakasangana navo akati, kaziwai. Vakauya vakabata tsoka dzake vakamunamata. Zvino Jesu akati kwavari, musatya, endai munoudza hama dzangu kuti vaende Garirea vagondo ndionako. Zvino vachiri munzira, vamwe varindi vakasvika muguta vakaudza vaprista vakuru zvose zvaitika. Vakati vaungana navakuru vakarangana vakapa varwi mari zhinji vachiti, taurai muchiti, vadzidzi vake vakauya usiku vakamuba isu tivete. Kana zvikanzwikwa naShe, tichamudzikamisa isu, imi mugorega kusundirwa mhosva. Zvino vakatora mari vakaita sezvavakadzidziswa, shoko iri rikaparidzwa muvaJudha kusvikira zuva ranhasi. Kuzviratidza kuvadzidzi kwakaita Jesu Garirea. Zvino vadzidzi vane gumi nomumwe vakaenda Garirea kugomo ravakarayirwa naJesu. Zvino vakati vachimuona vakamunamata, asi vamwe vakaramba kutenda. Jesu ndokusvika akataura navo akati, ndakapiwa simba rose kudenga napasi, naizvozvo endai mudzidzise marudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba noromwanakomana noromweya mutsvene, mugovadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Uye tarirai, iyeni ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika.